maita henyu zvikuru kwazvo hama Neville. Mangwanani akanaka shamwari, mukana wakanaka wekudzoka pano tabhanakeri zvakare mangwanani ano kuenderera mberi nemharidzo huru iyi yatiri kuedza kutsanangura iri vhiki rechimakumi manomwe radhanieri, uye tinofara kuona vazhinji kwazvo vakaungana pazuva rino riri kupisa. Uye zvakadaro tine urombo kuti hatina nzvimbo yekugara. Kuona vanhu vakaungana pamwe chete zvakadaro uye vakamira kwese kwese zvinoita kuti kusashande zvakanaka, uye kusave wakasununguka sezvaunofanirwa zvinoita kuti zviome kwauri kuti unzwisise. Asi tichaita zvese zvatinogona kuti tizvikurumidze. Uye nhasi ndinovimba kuti kana ndikanonoka zvishoma kuti muchandiregerera, nekuti ndiyo nguva yekurovedzerwa kwemharidzo ino. Nguva chaiyo yekuirovedzera takaiisa muurongwa hutatu kuitira kuti tive nechokwadi chekuibata. Zvino chokwadi, ungano ino inooneka inoziva kuti idzi kana kuti mharidzo idzi dziri kuiswa patepi, zvino anotumirwa kwese pasi rose. Chaizvoizvo, nyika yega yega inogamuchira matepi aya kwese pasi rese. Uye ndinoda kutaura izvi kuvateereri vematepi, chero kwamuri une chikamu chipi chepasi rino chamuri machiri, kuti pangave nezvimwe zvinhu imo muno zvamunogona kusabvumirana neni pamusoro pedzidziso dzandinoita. Asi ndinoda kutaura hama pamwe kuti kana maitsanangura nenzira yamakazviona nayo, ndinogona kunge zvakasiyana nezvandaizotenga, asi ndaizofarira kuteerera pane zvamuchazotaura. Uye zvine pfungwa yekuti ndinounza mharidzo idzi kubva kushoko ramwari mumwoyo mangu. Ndedzekusimudzirwa kwechechi yese, chechi yepasi rose, chechi yakristu yepasi rose. Uye zviro kwazvo ndinotenda kuti tiri kurarama muzuva rekupedzisira. Uye kuedza kwangu kutsanangura izvi, uye zvakadaro ndisingaedzi kuzviita, kuzvisundidzira neimwe nzira kana neimwewo, handisati ndambova nemhosva sekuziva kwandinoita yekuzviita. Nguva zhinji vanhu vanonzwa kubva kumatepi zvino vanoti, saka handibvumirani nazvo. Haazive chete dzidziso yake, haazive rugwaro. Saka ichocho chinogona kuva chokwadi chose. Maona, handingati ichocho hachisi chokwadi. Asi kwandiri ndinochinzvera, ndisingatore chero mashoko, ndinoverenga zvinotaurwa nevamwe varume, uye ndinovayemura chinhu chese chinotaurwa nechero munhu ndinochiyemura. Asi ipapo ndinoenda nacho kuna Mwari, uye ndinogara nacho kusvikira ndagona kuchitsanangura kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa. Uyezve ndozviona zvese zvakabatana muBhaibheri, uyezve ndinoziva kuti zviri pedyosa nechokwadi. Uye hongu, paunenge wakarurama inongovawo nzvimbo imwe chete yandakabuda pamutsara, uye pamwewo paunenge wakakanganisa kana kunatsa ndipo pandakabuda pamutsara, uye tikazvitorawo nerimwe divi. Saka tinoyemura imi mose vanhu vakanaka vari pano muungano mangwanani ano, uye nemi vanhu vakanaka vanonzwa matepi aya. Uye isu zvese zvinoitwa zvese ndezvokuitira umambo hwaMwari. Ndine shamwari zhinji dzakanaka pasi rose dzandinokoshesa zvikuru, uye nokutenda kuti ndichagara nokusingaperi navo. Uye hazvaizova mumwoyo mangu kuedza kunyengera vanhu ivavo nenzira ipi zvayo, asi kuedza kuzadzikisa zvese zvandinogona kuvabatsira. Ndinonzwa sezvakaita Soromoni paakanamata ndokuti amupe uchenjeri kuti agone kutungamira vanhu vaMwari. Ndiwo munamato wangu wakaperera. Vabatidzani vangu pamwe neni pano kwese kwese ndiri kuona hama Mesia nahama Roy Borders nehama Neville naBilly Paul mwanakomana wangu, Jim ari pano pane imwe nzvimbo nehama Teddy nevamwe. Ndinokoshesa vanhu vese ava vanouya kuzondibatsira. Ndinorangarira pano kasirikari hama Leo chiratidzo chavakava nacho hope vakaitumidza kudaro humwe usiku patakatanga kusangana, kuti vakaona nhongonya huru yepiramidhi iri kumusoro-soro mudenga. Zvino ndakanga ndiri kumusoro ikoko ndichiparidza kune imwe nzvimbo. Zvino vakakwira kumusoro kuti vaone kuti zvaimbova zvei. Zvino pavakakwira kumusoro ikoko kumusoro kwenhongonya iyi, nai vakati kure kure kwaiita sekunge muchiedza charatidzika sesirivheri kana sendiro, ndakanga ndakamira ndichiparidzira vanhu. Zvino vakakwezva kutarisa kwangu. Zvino ndakatendeukira kwavari. Zvino vakati, mambosvika sei kunze ikoko? Ndingaende sei kunze ikoko? Ndakati, Leo, hapana munhu anokwanisa kuuya kunze kuno. Mwari ndivo vanotofanira kutounza munhu kuno. Zvino hausi kufanira kuuya kuno. Uri kufanira kudzika zasi kunopupurira vanhu avo vari zasi uko mushure mekunge wazviona kuti ndicho chokwadi, kuti ichocho ichokwadi. Leo ndokudzika achidzokera pasi kunopupurira vanhu. Yave nguva yakareba zvakadii, hama Leo? Makore akati wandei. Hazvina kudaro here? Makore akati wandei. Kubva ipapo sekuziva kwandinoita, anga akatendeka mukuita izvozvo achipupurira vanhu kuti ishumiro inobva kuna Mwari. Zvino uye ini handidi kuti zvibve kwandiri kana zvichibva kwandiri. Saka hazvina kunaka nekuti hapana chakanaka chiri mumunhu. Maona, zvinofanira kubva kuna Mwari. Zvino pandinotarisa-tarisa nezuro masikati, ndakakwazisana maoko neshamwari yangu hama West. Handisati ndavaona nazvino muchivako hongu ndazodaro zvino mangwananani. Uye munoziva kuti vanhu ivavo vanotyaira kure zvakadini nzira yese kubva zasi muAlabama nesvondo yega yega kuuya pano kubva zasi zasi muAlabama. Hama Wells Evans, ndakavapotsa svondo yadarika. Mumwe munhu ati vanga vari pano nhasi. Vanhu ivavo vanotyaira kubva kuTifton, Georgia kuti vave pano. Uye nehama igere pano, vamwe vayo vakawanda kwazvo. Hama Palmer anobva kuMacon, Georgia. Uye ndinoona, ndinotenda hanzvanzi Angry nevamwe kumashure uku vanobva nzira yose kubva kuMemphis, Tennessee. Zvino unofunga? Uye yevamwe vanobva kune dzimwe nzvimbo. Ndichangosangana nemudzimai ari munhu anobva uku uko kure kuSouth Carolina. Zvino munofunga kuti vanhu pano danga ndakatarisa uko kubva kuChicago nenzvimbo dzakangosiyana-siyana vachityaira mazana nemazana emamaira kungouya kuzova mushumiro. Zvino pavanosvika pano hapana nzvimbo yekugara pasi, pasina kamuri ine mhepo inotonhorera. Chivakwa chekare chinopisa chekumira machiri vachipukuta dikita vachitora mari kubva patafura kubva kuvana vavo kuti vauye pano kuzoteerera kumharidzo iyoyo. Munoreva here kundiudza kuti hapana mhiri kwerukova urwu kune imwe nzvimbo, kuti kune nzvimbo kwavari kuenda rimwe ramazuva ano? Chokwadi, iripo. Ndiko kutendeka. Vanhu ivavo vanobvisa chegumi. Havangouya chete, vanounza chegumi nemipiro zvavo uye vachiuya nazvo muimba mashi vachiedza kuita izvo zvakanaka. Mwari varopafadze zvikuru vanhu vakavimbika zvakadaro. Tsitsi nenyasha dzaMwari zvive navo. Ndinoona shamwari yangu Charlie Cox, avo vanobva zasi kumaodzanyemba eKentucky. Uye kwese kwese kwaunotarisa-tarisa unoona vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mujaya uyu akagara apa handikwanisi kudaidza zita rake. Ndakasangana naye kuChicago, asi unobva kune chimwe chikoro chebhaibheri kure nekuno, kune imwe nzvimbo. Haudaro here? Springfield, Missouri, chikoro chebhaibheri cheAssembly of God. Bongo, saka zvakanaka. Munoona, vanongouya vachibva kwese kwese muchechi diki diki ino yakare. Chimbofunga kunge makore angangoita makumi matatu kupfuura. Pandakaisa dombo repakona mangwanani ayo, ndaive ndakamira necheuku pana 7th Street kure bhuroko rimwe. Ndakanga ndisati ndatomboroora ndichingove mujaya, uye ndakaona chiratidzo chevanhu vakazara uye vakamanikidzana muno vachibva kwese kwese. Zvino ndakafara kwazvo. Ndakamira kuseri kwepurupiti. Ndipo paakandiudza kuti, asi ino haisi tabhanakeri yako. Zvino akandigadzika pasi pari pasi pematenga. Uye munoziva zvimwe zvinyaya yacho yese zvakanyorwa papeji rebhaibheri riri mudombo repakona apo. Ndinotenda zvikuru nemi vanhu, handikwanise izvozvo. Zvishoma kwazvo kungoti, saka ndinotenda nokuda kwenyu. Asi ndinokunamatirai, ndinotenda mamuri, ndinotenda mune zviitiko zvenyu zvaMwari. Handitende kuti murume kana mudzimai aizotyaira mazana nemazana emamaira kuuya pano kuzoratidza mhando dzehembe dzavakapfeka. Ini handifunge kuti vangazoita izvozvo. Kwete, ivo havangauya pano kuzongoonekwa chete. Vari kuuya pano nekuti vari muhudzamu pamwe nemukuperera nekuda kweruponeso rwemweya yavo. Munamato wangu ndewekuti, Mwari, ndibatsireiwo. Ndibatsireiwo kuti ndingovawo hafu yokuperera kwakadaro, kuedza kushumira kwavari nezvose zviri mumwoyo mangu uye nekutarisa kuna Mwari. Mharidzo munoona mangwanani ano yakadhirowewa pano pabhodhi dema pano, zvinongova chete zvokuita kuti nditsananguri pandinopfuurira mberi, kuedza kuita kuti mukwanise kunzwisisa zvandiri kuedza kutaura nezvazvo. uye mavhiki makumi manomwe aDhanieri aya anga ari chidzidzo chimwe chikuru mazuva maviri neusiku huviri potse. Ndanga ndiri pakupera kwevhiki pano ndanga ndiri pachiri ndichiedza kutsvaga mazwi ekutaura echokwadi zvinofanira kuenderana nebhaibheri rose. Maona, haungogoni kuritora gwaro rimwe chete diki uye woita kunzwisisa zvino obva wati saka izvi ndizvo zvinorehwa neizvi uye zvakare wotendeuka woti saka asi pano apa ndinotaura chimwe chinhu richipesana neizvi harikwanisi kuita izvozvo. Rinofanira kutaura chinhu chimwe chete nguva dzose. Kana ukasadaro nhai izvozvo ipapo uri kukanganisa uye ndiyo nzira yandakaedza kuridzidzisa. Garazia pamatepe nekudavo kuti zviri pamatepe kutsoropodzwa kukuru kwandinako pamatepe kwehama dzangu dziri kunze kumatunhu akasiyana-siyana enyika kutenda munyasha dzamwari kuti ndinodzidzisa nenzira yandinoita kuti takafanotemerwa nyika isati yavambwa. Hama dzangu dzechipentekosta, ndizvo ndinoziva kuti maonero enyu ndeye mutemo munoona, uye ndinoziva kuti zvinoti biringidzei zvishoma kumaonero enyu. Asi waidaro here sehama yechikristu? Haungazongozvipawo here kufungisisa kwakakwana kwokuenda pamabvi ako pamberi pamwari nebhaibheri rako wokumbira mwari kuti vakutsanangurire? Ungazviita here? Ungatore here divi rezvemitemo uye woedza kuriita kuti ribatane kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa? Zvino mbeu yenyoka ndiyo inouraya. Vanhu vazhinji havatendi izvozvo. Asi kana mukangoverenga muna Genesi, bhaibheri rakati nyoka yaiva nembeu, uye ndichaisa ruvengo pakati pembeu yenyoka nembeu yemudzimai. Saka nyoka yaive nembeu, uye kana mbeu yenyoka yaive yemweya. Saka Jesu akanga asiri munhu, saka mbeu yemudzimai yaive yemweya. Vari vaviri vaive nembeu, uye ruvengo ruchiripo, nyoka yaive nembeu. Uye kana ukangotora bhaibheri rako ugara pasi wova neruremekedzo chairwo pamberi pamwari, ndinotenda kuti mwari vachazvizarurira kwauri. Uye kana usingazvinzwisise, ndinowanikwa chero nguva kuti ndiite nepandinogonesesa napo chaipo kukubatsira netsamba kanani hurukuro yedungamunhu kana chero chinhu chandinokwanisa kuita kuti ndikubatsire. Hongu tinoona kuti izvozvo hazviponesi munhu kana kupa munhu mhosva, asi zvinongounza chiedza pamusoro penyaya yati tese kuedza zvakanyanya kuti vanhu vaone. Maona, zvinongounza chiedza. Zvino kune vateereri vari kuoneka, ndataura izvi nekuti matepi munoona, uye matepi aya anoenda kwese kwese kwese. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva tisati tasvika kumunyori weshoko iri. Uye vangani muungano mangwanani ano vane chishuwo vari kungoti ndine chishuwo, o Mwari ndinzwireiwo tsitsi. Ishe varopafadze. Uye kune avo vachazonzwa tepi, pamunoinzwa dai Mwari vakupai chikumbiro chenyu. Baba vedu vekudenga, tiri vanhu vanotenda, zvisinei tiri vanhu vasina kukodzera, asi tiri kuswedera kuchigaro chenyu chenyasha mangwanani ano nekuti takakokwa kuti tiuye. Jesu akati, kumbira Baba chero chinhu muzita rangu ndichachiita. Zvino tinoziva kuti ichocho ichokwadi. Uye pano muungano nekunze munyika uku kuchaenda matepi pachagona kunge paine makumi ezviuru zvemakristu akazvarwa patsva anonzwa izvi. Uye tinoziva Baba, kana tichinge tazvarwa patsva, kuti mweya wedu unobarwa kubva kumusoro, mweya waMwari, mweya mutsvene uri pamusoro pedu. Uye tinocherechedza kuti mweya mutsvene iwoyu une masimba ose uye unokwanisa kutiitira chero chinhu chatinoshuvira kuti chiitwe. Zvino Baba vekudenga, tinokukumbirai kuti mutupfunure kutenda kwedu kumweya iwoyu kuti ugone kutiwanira mangwanani ano uye kuitira kugwinya kweumambo hwaMwari zvikumbiro zvose izvi nezvishuwo, kuti tigopodzwa kuurwere hwedu nematambudziko edu, kuti tigoshumira Mwari wedu nezvose zviri matiri. Zarurai nzeve dzedu dzekunzwisisa nhasi, uye apo ndichiedza kuunza mubvunzo mukuru uyu nekuujekesa mupfungwa dzevanhu. zvino ndinazvo ndakazvinyora pano ishe pabepa uye zvakare zvakadhirowewa pabhodhi dema iri chati iyi asi handikwanise zvachose kuzvitsanangura zvino tinodana kwamuri tenzi mukuru akanyora shoko akarifemera akaripa kumuprofita Dhanieri uye tinonamata kuti muchatumira kufemera mangwanani ano mumazuva ano ekupedzisira sekutaura kwaakaita kuti bhuku richavharwa kusvika panguva ino kuti muchavhura kunzwisisa kwedu uye dai pakava nekutenda kwakadyarwa muivhu nyoro mumwoyo medu kunotendera kuti shoko ribatirire uye neupenyu nekuunza miti yekururama muupenyu hwedu rakagadzirirwa kuita kutenda kwedu muna Mwari ngakutiwanire izvozvo mangwanani ano nekuti tamirira takazvininipisa zvino nekuzvikumikidza kwamuri muzita raJesu Kristu amen. Zvino tinotenda mangwanani ano nemukana mukuru zvakare wekuvhura mapeji aya eshoko raMwari rekusingaperi.
The reason that I have taken up on myself to try to explain
zvino chikonzero ndatora mungava pachangu kuedza kutsanangura izvi imhaka yekuti tiri kupfuura nemubhuku razvakazarurwa uye tichangobva kupfuura nemumazera manomwe echechi uye zvakare kumagumo kwechitsauko 3 chebhuku razvakazarurwa chechi inotorwa kubva panyika ichikwira mukubwinya uye ini ndichiedza nemwoyo wangu wese kuendesa izvi kuvanhu kuti vari kutarisira kuti chimwe chinhu chiitike izvo zvavanoona zvakanyorwa mubhuku razvakazarurwa pazvakanga zvisina kuiswa muzera rechechi uye tave pedyosa nemagumo kupfuurira zvamunofunga. Usiku ushoma hwapfuura Bili wangu kana kuti muroora wangu waro akandifonera pakati peusiku ndokuti paiva nemumwe murume anonzi Andy Herman anova hama yangu ainge akarara achifa ari muchipatara. Ndakabuda ndichinomuona vakanga vamudhakisa ini zvakanyanya zvekuti ainge akarara uye handina kukwanisa kutaura naye. Mangwanani akatevera acho ndakakumbira Mwari kuti vamuchengete ari mupenyu kusvikira ndagona. Andy murume akanaka asi aingove asiri mukristu. Haasi sekuru ihama akaroora hama yangu uye ipapo apo amainini adi vakandiudza ndakamira ipapo vakati Bili makore makumi masere ese aya eupenyu hwake haana kushumira Mwari. Asi vakati mavhiki mashoma apfuura akanga akagara mumba iye ane makore makumi masere ekuberekwa hongu haaite basa rakawanda remaoko. Asi vakati akavadana vakati adi unoziva chii Kristu auya pamberi pangu pano anongova maminitsi mashoma apfuura. Vakamutarisa ndokuti endi uri chii chiri kunetsa vakati akati kwete amira pano chaipo pamberi pangu uye akataura chimwe chinhu vakati ati kudii nguva yapera kupfuura zvaunofunga. Mavhiki mashoma kubva ipapo mavhiki maviri kana matatu aive aita sitiroko uye aoma mitezo akarara ari muchipatara ave kufa. Ndakati hamainini adi munonyadzisa nekusandidana kana kuti mumwe munhu kuti amugadzirire mwoyo wake unge uri muchinhano chakanaka kuitira nguva ino yaasvika pairi. Vakakumbira ishe mangwanani anotevera apo ini aisagona kutaura saka ndakangomubvunza ndakati uri kundinzwa here vamunini endi uye ivo vaigona kugutsurira zoro wavo zvishoma nekufambisa shaya dzavo. Ndakavanamatira ndikavaita kuti vareurure zvivi zvavo pamberi pamwari. Ndaida kuvabhabhatidza uye mainini adi vaida kubhabhatidzwa. Zvino ndakadzika zasi kwehoro kuti ndione mudzimai wechidiki anogara munharaunda kuno uyo wavaizotumira kuchipatara chemapenzi uye ishe vakamuitira chinhu chikuru akauya kumba. Zvino munzira ndichikwidza ndakasangana neimwe hanzvadzi yechitema. Zvino yakati hamuzi hama Branham here? Ndikati ndini. Akati munondirangarira here? Ndini mai Dry. Ndikati hongu ndinotenda ndinodaro kuti Dry nevamwe. Ndikati hongu ndinokurangarirai. Akatarisa mukamuri uye patakadaro zvakandinetsa kuti sei ataura kudaro. Zvino ipapo Vabamunini andi vakanga vamuka pamubhedha uye vakagara pamusoro ipapo vachifambisa zvanza zvavo nemaoko semumwe munhu wese vachiedza kuita kuti chinhu chemubhedha chidzike kuti vagone kubuda vachibva ipapo vaende. Zvino vari kuuya kuzobhabhatidzwa muzita raIshe Jesu ivo nemudzimai wavo. Saka asi zvandazvitaurira nguva yapera kupfuura zvatinofunga. Uye ndinotenda kuti aya mavhiki makumi manomwe aDhanieri achatipa kunzwisisa. Zvino hama dzedu zhinji dzechipentekost izvo zvandambotaura kwekutanga patepi kuti vanopesana neizvi, vari kutsvaga chimwe chinhu chikuru chine simba kuti chiitike. Uye hama dzangu, kana ukanyatsoteereresa uye murega uye muteerera, muchaona kuti ichocho chimwe chinhu chikuru chine simba chakatodarika kare Jesu agadzirira kudzoka. Chechi inoenda pachitsauko 3 tazvakazarurwa. Hapana chakataurwa imomo pamusoro pechii zvacho, asi chinhu chete chokupedzisira chaive mutumwa wokupedzisira wezera. Zvadaro tinozoshanda nemajudha kusvika pakuuya zvakare nemwenga muchitsauko 19. Kubva pachitsauko 6 kusvika pa19 majudha chete. Ndipo pandiri kuda kusvika kuhama yangu yakanaka nechepano panguva dzezvisimbiso izvi. Hama Wood yakambenge iri Jehovah Witness ivo nemhuri yavo yese pano mangwana nano kuti vaya zviuruzana zvine makumi mana nezvina vakanga vasiri vainge vasina nechekuita nemarudzi ivo majudha maona, uye hausiwo mutumbi wakavanzika waKristu panyika pano nhasi. Mwenga ndiwo mutumbi wakavanzika nemweya mutsvene tinobhabhatidzirwa mumutumbi iwoyo wakavanzika. Zvino tinoziva kuti mubhuku raDhanieri pano patanga tichiverenga tichangoverenga zvakare nekuti ishoko ravo muchitsauko 9 chaDhanieri ndima 24. Mavhiki makumi manomwe akatemerwa pavanhu vako neguta rako dzvene kupedzisa kudarika, kugumisa chivi nokuyananisira kusarurama, nokuuyisa kururama kusingaperi, nekusimbisa chiratidzo nechiprofita, nekuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Ndima 25. Naizvozvo ziva uye unzwisise kuti kubva zvino ndizvo zvatanga tiri kutaura nezvazvo, uye takazopedzisira pane izvozvo svondo yekupedzisira manheru, kuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Apa ndipo patinotangira mangwanani ano pandima 25. Uye naizvozvo chiziva uye unzwisise kuti kubva pakutemwa kwemurayiro wekudzoreredza nokuvaka Jerusarema ndiro guta rako dzvene, munoona kusvikira kuna Mesiya muchinda achava mavhiki manomwe nemavhiki makumi matanhatu nemaviri. Uye mugwagwa uchavakwa zvakare uye nemadziro, uye kunyange munguva dzematambudziko. Zvino mushure memavhiki makumi matanhatu nemaviri Mesiya achagurwa, asi kwete nekuda kwake. Uye vanhu vomuchinda achauya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchava nemafashama makuru. Uye pakupera kwehondo kuparadzwa kwakatemerwa. Uye zvino rangarirai, ndiko kupera kwehondo tinazvo pabhodhi pano. Uye zvino tiri kutanga chimwe chinhu. Zvino iye achasimbisa sungano yevazhinji kwevhiki rimwe. Zvino pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipiriso, uye nekuda kwekupararira kwechinyangadzo achachiita dongo kunyange kusvika kumagumo. Ndizvo zvoga. Uye izvo zvakatemerwa zvichadururirwa pamusoro pezvakaparadzwa. Oh, chidzidzo chakadii! Ndakati kumudzimai wangu rimwe zuva, handizivi kana vanhu vari kunyatsozvibata. Zvino ndinoda kuti muzvibate. Regai, kana ini tichifanirwa kugara pano zuva rese, ingogarai. Zvino tinoda kuzvibata, maona, tinoda kuziva kuti ichokwadi. Uye imi kana mukangokwanisa kuzviona, uye ndichabvunza pamwe, uyezve mushure mazvo ndichasiya chati yakarembera pano. Uye imi munogona kuzoidhirowa mushure mazvo. Pindai muno masikati ano chero pamunoda mudhirowe machati nezvimwe zvakadaro. Ndichakubatsirai kuti munzwisise chechikonzero. Ndakariisa ipapo kuitira kuti muzvinzwisise. Zvino ngatidzokerei kumashure zvishoma kuti tiwane hwaro. Zvino paiva Dhanieri akanga achinetseka pamusoro pevanhu vekwake nekuti akanga averenga Jeremiya muprofita uye akanzwisisa kuti Jeremiya aive ati vachange vari muutapwa kwemakore makumi manomwe uyezve akaona ipapo kuti vaive vatove muutapwa kwemakore makumi matanhatu nemasere saka akaziva kuti nguva yakanga yave pedyo saka akaisa parutivi basa rake rese akadzikisa pasi tingati zvivharo ose mabasa ake ezuva nezuva akanangisa chiso chake kuna mwari akapfeka matsaga nemadota ndokutanga kutsanya nekunamata kuti anzwisise kuti nguva yacho ichava riini nobva tawana sezvandataura kumashure mungazvitendeudze here necheuko nenzira iyo zvishomashoma chete iyo feni iri kungoti nyanyisei zvishomashoma inondiita kuti ndishoshome zvino mazviita hama zvino ipapo tinoona kuti Dhanieri aida ruzivo urwu kuitira vanhu vake uye ndinofunga kana Dhanieri nokuverenga vaprofita vaive pamberi pake uye akave nemhando yekunzwisisa uku kuti aive pedyo nekuguma uye akatsvaga mwari kuti azive kuti magumo aive pedyo zvakadii ipapo ndinofunga isu tinoruramiswa nekuona kuti tave kumagumo enzira izvozvi topfeka kwete masaga nemadota asi torasa zvinhu zvenyika nekufunganya kwedu pane zveupenyu hunhu nekutsvaga mwari kuti tione kuti izuva ripi regore ratiri mariri nekuti tinoona tava kumagumo uye kuitira kuti chechi itsanye nekunamata uye igadzirire ndosaka ndazama kutora mungava pachezvangu ndisingazivi kuti ndinotsanangura izvi sei nekuti ndakazvinyenyeredza nguva imwe neimwe ndikati mavhiki makumi manomwe iwayo adhanieri nekuti ndaisakwanisa kuzvinzwisisa uye ndosaka ndatora mungava pachezvangu zvino kuedza kuzvitsanangura uye ndinotenda nerubatsiro rwashe ndinogona kuzviita nenyasha dzavo kuzviunza uku kukuratidzai kuti tava pedyo sei nekuuya kwashe zvino Dhanieri aingova mumakore maviri zvino tinozoona kuti paakanga ari mumunamato mutumwa Gabhurieri akamhanyira kwaari uye haana bedzi kungomutsanangurira kuti vanhu vake vachabuda riini muutapwa asi zvakare zvese zvaive zvakatemerwa kuvanhu vake zvese zvakanga zvasarira vanhu vake akati kwasara mavhiki makumi manomwe kumajudha zvino tinoona kuti aiva nechinangwa chakapetwa katanhatu uye chimwe chacho kwaiva kupedzisa kudarika nekugumisa chivi kuyananisira kusarurama kuunza kururama kusingaperi kusimbisa chiratidzo nechiprofita uye nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene zvino takatora svondo yakapfuura mangwanani Dhanieri ari muchimiro chake zasi uko achinamata manheru esvondo yakapfuura tichipa magwaro kuitira kuti vanhu vazviverenge kana vasvika kumba makazviverenga here makazvida here zvakanakisa zvino chinangwa chakapetwa katanhatu uye tinoona kuti pachinangwa chechitanhatu ichi kuzodza nzvimbo tsvene-tsvene tinoona kuti nzvimbo tsvene-tsvene yagara ichimiririra chechi tabhanakeri uye chinhu chekupedzisira chaifanira kuitwa kwaiva kuzodza nzvimbo tsvene-tsvene ndiyo tabhanakeri yemumireniyamu yavachagara mairi munguva yemireniyamu yatichagara mairi zvino nhasi zvino tava kusvika mavhiki makumi manomwe chii uye ichi chikamu chakakosha kwazvo mavhiki makumi manomwe zvino tinoziva kuti magwaro haagoni kunyepa anofanira kuva chokwadi uye kana mutumwa uyu Gabhurieri akauya ndokuudza Dhanieri kuti kwangosara mavhiki makumi manomwe chete kumajudha zvino isu taizozviisa kuzuva rechitanhatu kana vhiki rine mazuva manomwe asi muchiprofita zvinogara zvichipiwa nemifananidzo uye saka pasina kupokana kuti zvichidzika nemuzera pakave nemazana akapetwa mazana evanhu vadzidzi varume vane kukwanisa vachiedza kutsanangura kuti mavhiki makumi manomwe aya aiva chii uye ndakaverenga zvakawanda zvezvinyorwa zvavo pazviri uye ndinotenda zvikuru kuna vasmith vechechi Adventist. Nokuda kwemaonero avo, ndinotenda zvikuru kuna Chiremba Larkin nemaonero avo. Ndinotenda kuna vadzidzi vese vakuru ava nemaonero avo pane izvi uye pakuvaverenga. Zvinondijekesera zvakanyanya kuti ndinokwanisa kuwana nzvimbo dzinotaridzika kuva chaidzo. Asi kuwana maonero anda, ndakafunga kuti ndaizoda kutsanangura. Ndakatsvaga muencyclopedia yenguva kuti ndione kuti nguva yairevei. Uye tinoona nechekuno tine nguva, nguva nekupatsanurwa kwenguva. Nguva chii? Chii chinonzi vhiki? Zvino akanga ari makore zviuru zvitatu zvina mazana mana nemakumi matatu apfuura kubvira izvi zvakaitika kubvira Mwari vakatanga kushanda nemajudha makore mazhinji kwazvo apfuura. Danieri aive BC uye nguva iyoyo yaive BC 538 makore 538 Kristu asati auya. Paakataura izvi zvenguva, nguva nekupatsanurwa kwenguva uye mavhiki makumi manomwe, tarisai kuti mavhiki makumi manomwe aizomusvitsa kupi. Handiti anga achiri mubhabhironi mumavhiki makumi manomwe, uye zvakadaro Mwari vakamuudza kuti ndiyo yaiva nguva yese yakatemerwa pavanhu. Zvino chechi yangu pano inoziva kuti mumakore ese ndakagara ndichikuudzai kana muchida kuziva kuti izuva ripi revhiki, tarisai pakarenda. Asi kana muchida kuziva nguva yatiri kurarama mairi, tarisai majudha iwayo. Ndicho chiringa zuva chega. Mwari havana kutarira dzimwe nguva dzemarudzi. Pakanga pasina chimwe chikamu chakatsaurwa chenguva, uye ndipo pandinofunga kuti vanyori vazhinji vakakurumbira vakazvivhenganisa uye vachiedza kuzviisa izvi kumajudha nekumarudzi nekuti akati vanhu vako. Asi akanga achitaura naDhanieri, kwete kuchechi, vanhu vaDhanieri, majudha. Dai ainge achitaura kuchechi, hauna kwaunogona kuzvisvitsa uri kumashure shure kunyange kuuya kwaKristu kusati kwasvika. Zvaizogumisira mune chero mhando yemavhiki echiprofita aunoda kuzviisa mazviri. Zvatopera kare. Asi ainge achitaura kune majudha. Saka naizvozvo mujudha ndiye chiringa zuva chaMwari. Munorangarira pano kasirikare apo hama Agenbright vekucalifornia, mutevedzeri wemutungamiriri weInternational Full Gospel Business Men's Association, vakauya kumba kwangu uye vakaunza tepi, uye kwete tepi asi firimu iro ivo The 3 minutes till midnight rakatorwa paongororo yesainzi. Pandakaona majudha iwayo achidzokera kuJerusarema, ndakauya zasi kuno kutabhanakeri ndikati ndinonzwa sekunge ndave nekutendeuka zvakare. Vazhinji venyu munozvirangarira izvozvo. Ndakati kuona majudha iwayo achidzokera, Jesu akati muna Mateo chitsauko 24, pamunoona muti wemuonde uchibukira munoziva zvekutarisira. Munoona majudha achidzokera. Zvino ndine zvimwe zvirevo zvakanyorwa pano. Ndingada kupinda mazviri. Zvino ndichatora nguva yangu kuitira kuti mugonewo kuzvinyora. Zvino zvese izvi zvinoitika. Izvi zvino isu panguva iyo yatiri mairi zvino, zvese izvi zvinoitika kune ndezvemajudha. Hazvinei nechekuita nechechi zvachose, chero chipi zvacho. Kubva pane zvakazarurwa chitsauko 3 kusvika pane 19, hachina kana nechekuita nechechi. Haugone kuti zvibude nenzira kwayo. Izvozvo hazvitongoripo ipapo. Zvino ndinoda kutsanangura mawaniro andakaita izvi. Zvino pabhodhi vazhinji venyu muchaona kuti ndadhirowa nguva dzakataramukana kuti zvinouya sei mugwanza, kuitira kuti zvigone kuitwa kuti munhu wese anzwisise. Munokwanisa here? Hamugoni kuzviona kubva kumashure? Ndinofungidzira zvinyorwa zvakanyanyisa kuita zviiki, uye zvinyorwa zvabheki ndafunga. Uye mufananidzo iwoyo ndanga ndiine mumwe wakaipa kupfuura iwoyo, asi bheki akadhirowa iwoyo uri wemufananidzo wechiroto chaNebhukadhinezari. Uye ndinofunga kuti wakanyanya kutaridzika semusikana bheki kupfuura zvaungaite murume. Asi zvisinei, zvichapa ruzivo rwacho rwatiri kuda. Zvino kana tikaverenga mubhaibheri kuti pane mavhiki makumi manomwe akatemerwa pavanhu, zvino iwo haani nechekuita nechechi. Mavhiki makumi manomwe haani nechekuita nechechi. Kana mukacherechedza pano pachati jine zera rechechi pakati pemavhiki makumi manomwe iwayo tinazvo nechepano apa imwe hama zasi kuGeorgia yakati dhirowera kuno patakapfuura nemumazera echechi uye tine chokwadi chekuti tinogona kunzwisisa kuti izvi zvinorevei uchena uhwu muchechi pano zvinoreva kuti yese yaive yechiapostora uye zvakare muzera rechechi rechipiri vaiva nedzidziso yevanikoraiti kana kuti vaiva nemabasa evanikoraiti akanga asati ava dzidziso zera rechechi rechitatu akazova dzidziso uye muzera rechechi rechina yakanga yaitwa sangano uye waive hutongi hwechiroma hwana papa zvino muzera rechechi rechina ndiwo aiva mazera erima cherechedzai rima rose riripo apo rinomiririra chinikoraiti kana chiroma chikamu chichena chinomiririra mweya mutsvene chechi uye sezvayakatangwa munguva yamutsvene pauro chechi yese yechiapostora yakanga yakazadzwa nemweya mutsvene zvino vanhu vepamusorosoro vakatanga kupinda ndokubva vabatanidza uye vakaita chechi itsva zvachose kubva mairi zvino chechi diki chete yakapiswa nekutakwa nematombo nekupiwa kushumba kuti vadyiwe nezvose munguva yekuvandudzwa kwakauya Luther kwakati jekei zvishoma munoona mumazuva aWesley akaunza kakujeka kakawedzera zvishoma zvakadaro asi muzera rechechi rekupedzisira pano zera rechechi yechinikoraiti ndiro zera ratiri kwete rechinikoraiti asi reraodhikiya ndiro zera ratiri kurarama mariri cherechedzai hakuna chiedza chakawandisa mumwe munhu paakaona mufananidzo wake kumusoro uku akati munonyadzisa hama Branham zuva rino guru rekujekerwa ndakati ndichafungidzira kana zvaseferwa pasi izvozvo hazvitombozvibatsiri kana uchinge wawana uyo akachena chaizvo mumwoyo akazvarwa patsva nemweya rangarirai iri ndiro zera rega rechechi iro Kristu akadzingwa panze pechechi yake pachake pane ese tine kupupura kukuru asi tinazvo here ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo ko Kristu ari muchechi zvechokwadi here ichava muushoma zvakanyanya zvino ngatiratidzei mavhiki makumi manomwe aDhanieri zvino ndinogona kudzokorora pano zvakare vashumiri vevhangeri kana musingabvumirani neizvi zvakanaka akapatsanurwa munguva nhatu sezvatinoona muna Dhanieri 9 nguva nhatu kutanga nguva yemavhiki manomwe kwozoita makumi matanhatu nemaviri anova makumi matanhatu nemaviri uye tevere nguva yevhiki rimwe akapatsanurwa munguva nhatu dzakasiyana zvino ndinawo akapatsanurwa pano pabhodhi nguva yekutanga nguva yechipiri uye nekunzwisisa kwangu nevhangeri kubudikidza nemweya mutsvene kuti nguva yekupedzisira mwari vanodzokerazve kumajudha zvino tinoziva nemavhangeri ose akadzidziswa napauro nemamo kuti mwari vachadzoka zvakare kumajudha saka zvino kana vari kuzodzokazve kumajudha ko tingazviisa sei kumashure munguva yaDhanieri tinofanira kuzviisa munguva ino yekupedzisira uye ndezvemumashure mekunge chechi yemarudzi yaenda nekuti vanoshanda neIsraeri serudzi isu sedungamunhu zvino ndine zvimwe zvinyorwa pano zvandinoda kukuverengerai patinopfuurira zvino kutemwa kwemurayiro wekuvakazve Jerusarema uyo waive pazuva ra14 rakurume kana chero wenyu achida kuzvinyora pasi muchihebheru muchazviwana zvichinzi nesan nisan zvinoreva kuti kurume rayiro yakapiwa pazuva rechi14 rakurume BC 445 rayiro yekubuda yekunovaka kuvaka patsva temberi munozvinzwisisa sezvo imi vanhu makaverenga magwaro kusvikira yapera zvakatora makore makumi mana nemapfumbamwe kupedzisa temberi neguta kurivakazve patsva zvino sekutaura kwakaita bhaibheri pano Dhanieri achitaura kana kuti mutumwa kuna Dhanieri kuti madziro acho uye aizovakwa mune nguva dzematambudziko uye vazhinji vedu tinorangarira payakavakwa vaiva nechidhinha mune rumwe ruoko uye nemunondo mune rumwe kuti vatarise muvengi uye yaizovakwa munguva dzematambudziko saka hepanoi pandinoona izvozvo ndichiwana mazuva angu zvino tine makarenda maviri matatu akasiyana tinodzokera pakarenda yekare yezvemuchadenga uye tinoona kuti mukarenda raJulius mune mazuva mazana matatu namakumi matanhatu nemashanu nechikamu chimwe kubva muzvina chezuva mugore ivo vanozviisa munguva nekupfuura kwesadhisi nenyeredzi dzakasiyana-siyana nezvimwe zvakadaro vakazviisa munguva zvino tinoona mukarenda yeroma yatiri kurarama pasi payo zvino mazuva mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu pagore nekarenda asi mukarenda rechikristu kana rechiprofita tinoona kuti kune mazuva mazana matatu nemakumi matanhatu chete pagore zvino munogona kushamisika kuti nyonganyonga iyi yakauya sei zvino izvi ndinogona kungotaura seni pachangu ndichitaura ndinotenda kuti kare kare kuparadzwa nemvura kusati kwamboitika kare mumazuva ajobho nevamwe vakadaro kuti vaichengeta nguva nenyeredzi uye tinonzwisisa kana kuti kare nguva iyoyo isati yasvika kuti nyika yaive yakamira zvakatwasuka zvino ipapo muchivi chemunhu kuparadzwa kwenyika zvino yakarereka uye mafashama akauya nokudaro tine mirwi mikuru yechando nezvimwe zvakadaro uye kumusoro kwese nekuzasi kwenyika kuzere nechando tinozviziva izvozvo uye nyika haina kumira yakatwasuka yakamira yakarereka zvakaizungunutsa kubva paive nemwedzi nenyeredzi zvavakange vakatarisa ndokubva zvaendawo pamwe kana kuti wakanga usingachakwanisi kuchengeta nguva nazvo zvachose nekuti yakamira yakarereka yakasendamira kumashure naizvozvo zvaisarova nyeredzi idzodzo panguva imwe chete nekuti zvakabuda mugwara kunyeredzi idzodzo munonzwisisa ndinotenda kuti ndizvo zvacho zvakarara kumashure muchinano ichocho uye zvinoratidza chete kuti chino chingori chikamu chenguva hamusi kuona here mwari havana zvinhu zvakabuda mugwara hari kungozvisiya zvichimhanya saizvozvo kwechinguva chidiki uye ndinotenda zvechokwadi kuti chinhu ichocho chakaitwa uye pamazuva ano ekupedzisira ndipo apo mwari pavanozarura zvakavanzika izvi kuchechi havana kumbozviita kumashure uye chikonzero chavasina kuzviita kuita kuti chechi igare ichirinda nekunamata nguva dzese isingazive kuti zvaiuya riini asi munorangarira muna Dhanieri 12 akati vakachenjera vachanzwisisa pakupedzisira muzuva rino rekupedzisira maona zvakapiwa kwaari mweya weuchenjeri unouya muchechi kuzozivisa kuchechi nechizaruro chemweya mutsvene uchiunza chechi mukati nekuzarura kuti izuva ripi ratiri kurarama mariri sezvakangoita Gabrieri akauya kuna Dhanieri mweya mutsvene unouya kuchechi mumazuva ekupedzisira kuzozarura zvinhu izvi zvikuru zvakadzama zvakavanzika munonzwisisa here zvino zvino izvozvo zvinobvisa gore iroro rezvemuchadenga kana kuti gore rechijulian karenda munoona gore remasonic nekuti nyika yakarereka tese tinozviziva izvozvo kubva pakudzidza kuchikoro uye yakabuda mugwara naizvozvo idzo nyeredzi idzodzo hadzizopfuuri nemumutsara wenyika panguva imwe chete nokudaro karenda rechiroma rinoreva zvisizvo zvakare nekuti haugone kuisa mazuva pamwe chete pane zvinhu zvakangowanda zvandaigona kutaura pano chaipo izvo zvatinoona kunyange nezvisikwa pachazvo zvinotidzidzisa kuti kune mazuva makumi matatu chete chaiwo mugore zvino ngatitorei zvakazarurwa uko kwatinofanira kunge tichienda kuno mumazuva evaprofita vaviri bhaibheri rakati vakaprofita mazuva chiuru chine mazana maviri nemakumi matanhatu zvino tora karenda yezvemuchadenga yaizozvipotsa nepakuru kwazvo pakuve makore matatu nehafu uye ukatora karenda yechiroma yatinayo nhasi inozozvipotsa nepakuru kwazvo asi ukatora karenda yechiprofita zvino pane chaiwo mazuva chiuru chine mazana maviri nemakumi matanhatu mumazuva makumi matatu pamwedzi tine mazuva makumi matatu mune mimwe mwedzi makumi matatu nerimwe mamwe anotevera makumi maviri nemasere mune mamwe munoona tese takavhiringidzika asi mwari havana zvakaita madiratibvange nyonganyonga mvengemvenge vanozvirova chaipo pacho zvimwe chete hongu changamire chaizvo zvakafanana mazuva makumi matatu pamwedzi kwete makumi matatu nerimwe kwozoti makumi matatu chimwewo chinhu maona asi izvozvo zvese zvakaitwa muupfumi hukuru hwamwari kuitira kuti chechi irambe yakarinda pamwe nokunamata wakagadzirira nguo dzako dzakasukwa muropa regwayana asi mumazuva ano ekupedzisira vakavimbisa zvino tinoona kwatiri kurarama Zino, rangarirai, chinangwa, chinangwa chega, nechekuita izvi. Zino kana paive, nemanomwe, tarisai, pane mazuva makumi mana, nemapfumbamwe, akakwana, makore, makumi mana nemapfumbamwe, waro, munguva yekuvakwa kwetemberi. Iwo manomwe, mavhiki manomwe echiprofita, mavhiki manomwe, nekuti pane mavhiki manomwe akatemerwa kutemberi, kuvaka temberi patsva, uye yakavakwa mumakore makumi mana nemapfumbamwe chaiwo. Zvino, tave nezvinoreva nguva yemavhiki. Nekuti kana Bhaibheri rakati, ngirozi yakati, zvakatora mavhiki manomwe kusvikira pakuvakwa kwetemberi, uye aive makore makumi mana nemapfumbamwe chaiwo kuvaka temberi kubva muna kurume 14 kusvika BC 538 kusvika temberi yadzoreredzwa zvakare uye migwagwa yadzoreredzwa makore makumi mana nemapfumbamwe chaiwo. Saka chii chatinowana? Chii chatinowana? Nekuti kana mavhiki manomwe achireva makore makumi mana nemapfumbamwe, saka vhiki rimwe rinoenzana nemakore manomwe, uye kanomwe kakapetwa kanomwe ndiwo makumi mana nemapfumbamwe. Ndizvozvo chaizvo, hezvokaizvo. Saka zvino hapachisina zvekufungidzira nezvazvo. Tinoziva zvino kuti vhiki rega rega raireva makore manomwe. Mazvibata here? Ngatizvitaurei pamwe chete. Vhiki rimwe rinoenzana nemakore manomwe. Zvino tinoziva kuti tazvibata. Vhiki rimwe rinoenzana nemakore manomwe. Hepano, patiri pano chaipo, vhiki rekutanga makore makumi mana nemapfumbamwe kusvika pakuvakwa zvakare kwetemberi. Zvino mutsara uyu wepamusoro apa unomiririra nyika yemaJudha painenge ichiyambuka. Uyu unongori nguva, uye paunodzika zasi pano apa unodzika uchibva murudzi rwemaJudha uchipinda munguva yemarudzi, wobva wakwira zvakare wobata Israeri woenderera mberi. Zvino marudzi havana kutarirwa chero imwe nguva, zvakangonzi nguva yemarudzi. Uye tinoona kuti kunyangwe Jesu haana kuvatsaurira nguva, nokuti tinoona pano muna Ruka 21:24 akati vachatsika-tsika masvingo eJerusarema kusvikira murudzi. Regai ndinokore izvozvo, ndiri kuzvinokora nemusoro chete. Regai ndizviverenge nekuti zvichange zviri patepi pano, uye tinoda kuve nechokwadi chekuti tazvitora chaizvoizvo. Zvakanaka kana muchida kuvhura pamwe neni kwazviri pana mutsvene Ruka 21:24. Ndakanzvera izvi zvakajeka nekukwanisisa kwese kwandaigona. Zvino vachaurayiwa nemunondo, uye vachaendwa navo vatapwa. Ari kutaura pamusoro paani? MaJudha. Ndiko kwaiva kuparadzwa kwetemberi muna AD 70, uye vachaendwa navo senhapwa kumarudzi ose. Zvino rangarirai, kwete zasi kuBhabhironi chete, kwete mhiri kuRoma chete, asi kundudzi dzose. Ndiko kune muJudha nhasi, ndudzi dzose. Uye Jerusarema richatsikwa-tsikwa nemarudzi kusvikira nguva yemarudzi yazadziswa. Zvino pane nguva yakatarwa, asi hapana anoziva kuti ichave riini. Maona, ichakavanzika, munoona, inguva yemarudzi. Asi maJudha zvino hatigone kuziva nguva, neizvo chechi kuti yakadzokera kumashure here, kana kuti iri kupfuurira mberi here, kana zvairi kuita. Haugone kuziva neizvozvo, asi tarisai kumaJudha. Heyo karenda yenguva, munozviona here? Mwari vakavatarira chaizvo zuva, awa nenguva, asi havana kumbodaro marudzi. Vakadaro maJudha. Saka regai titarise maJudha. Zvino tinozoona patiri. Zvino mavhiki manomwe aive makore makumi mana nemapfumbamwe. Tazvibata zvakajeka zvino kuti vhiki rimwe ndiro vhiki rimwe ndiro makore manomwe, vhiki rimwe chete makore manomwe. Zvino tinoudzwa kubva pakutemwa kwemurayiro. Zvino apa ndipo pakauya dambudziko. Zvino tinoudzwa kubva pakutemwa kwemurayiro kunovakazve guta kusvika kuna Mesiya, uye Mesiya aive Kristu. Ndizvozvo, achava mavhiki manomwe, uye vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzichaita mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe. Maona, zvakanaka. Uye kanomwe kakapetwa makumi matanhatu nemapfumbamwe kunoita makore mazana mana nemakumi masere nematatu. Zvino muri kuzvinyora pasi kana muchida kuti ndizvidzokorore zvakare, ndichafara kuzviita. Zvino tinoudzwa kubva pakutemwa kwemurayiro kunovakazve guta kusvika kuna Mesiya achava manomwe. Manomwe ndiwo ekutanga, kutanga pano chaipo. mavik manomwe nemakumi matanhatu nemaviri moita makumi matanhatu nemaviri pamwe nemanomwe anova makumi matanhatu nemapfumbamwe maviki makumi matanhatu nemapfumbamwe kana umwe kakapetuka makumi matanhatu nemapfumbamwe kunoita makore mazana mana nemakumi masere nematatu naizvozvo kusvikira kuna Mesiya zvino tava kuuya kuchikamu ichi pano kusvika kuna Mesiya panofanira kuve nemakore mazana mana nemakumi masere nematatu makore mazana mana nemakumi masere nematatu zvino Jesu Mesiya akatasva achipinda muguta reJerusarema mukukunda ari kumusana kwenyurusi jena pasvondo yemichindwe kubvumbi 2 AD 30. Jesu akatasva achipinda muJerusarema nemusi wesvondo yemichindwe AD 30. Uye zvino kubva BC 445 kusvika AD 30 makore mazana mana nemakumi manomwe nemashanu chaiwo. Asi sekuona kwatatoita kuti mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe anoita makore mazana mana nemakumi masere nematatu. Zvino ndipo panouya dambudziko ipapo chaipo. Maona tine chete kutarwa kwebhaibheri pano nguva makore mazana mana nemakumi manomwe nemashanu chete. Uye chaizvo izvo makore mazana mana nemakumi masere nematatu musiyano wemakore masere. Zvino Mwari havagone kuzviita kuti zvipotse. Kana vakataura kuti aiva mazuva akawanda zvakadai anenge ari mazuva akawanda zvakadaro. Kana vakati akawanda zvakadai anenge akawanda zvakadaro. Saka tichaitei? Zvino BC 475 kusvika AD 30 makore eJulian kana ekunzvera zvemuchadenga anova mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu nechikamu chimwe kubva muzvina chezuva mune rimwe nerimwe. Asi kana tikakamura mazuva iwayo kukarenda yedu yechiprofita, zvino regai ndimire pano kwechinguvana kuti mukwanise kuziva zvisina kana mumvuri mumwe wokupokana. Ini handaitora nzvimbo imwe chete iyoyo. Ndinogona kuzvitora zvichipfuura nemumagwaro ese nekukuratidzai kuti mazuva manomwe ndiwo nomwe yacho, vhiki rimwe makore manomwe mubhaibheri. Ndichangozviita kuno uku muna zvakazarurwa chitsauko 13 kana kuti chitsauko 11 uye ndima 3. Vaprofita ivavo vachaprofita mazuva churi tine mazana maviri nemakumi matatu panova pari pakati pevhiki rekupedzisira remaJudha. Ipapo vanobva vagurwa zvino amagedhoni inotanga. Zvino kana zviri izvo hezvoka izvo zvakare mazuva makumi matatu chaiwo mumwedzi. Maona zvino iwo haasi mazuva makumi matatu nerimwe nemazuva makumi maviri nemasere nemamwe akadaro. Mazuva makumi matatu chaiwo mumwedzi nguva dzose. Karenda yedu yechiprofita inotisvitsa kumazuva mazana matatu nemakumi matanhatu sekushandisa kwatava kuita zvino mumagwaro tine mazana mana nemakumi masere nematatu. Hezvoka izvo mazana mana nemakumi masere nematatu pano tine umbowo chaihwo hwechiprofita chokwadi chaicho, nekuti kubva panguva yekuenda kunovaka temberi kusvika pakuparadzwa pavakaramba Kristu uye vakamuuraya muna AD 33 pakaurayiwa Kristu makore mazana mana nemakumi masere nematatu chaiwo. Zvino kubva pakutemwa kwemurayiro ekunovakazve Jerusarema kwakatemerwa mavhiki manomwe aireva makore makumi mana nemapfumbamwe, uye makore makumi mana nemapfumbamwe akananga nemo nemo. Saka kubva pakuvakwazve kwetemberi kusvika kuna Mesiya aive makore mazana mana nemakumi matatu nemasere. Saka mazana mana makore mazana mana nemakumi matatu nemana uye mazana makumi mana nemakumi matatu nemana nguva makumi mana nemapfumbamwe anoita makore mazana mana nemakumi masere nematatu chaiwo. Zvanyatsorova panhongonya chaipo nemazvo kusvika pazuva racho kubva pazuva nezuva. Ameni. Hezvoka izvo Mesiya muchinda achauya. Maona kanomwe kakapetwa makumi matanhatu nemapfumbamwe kanova mazana mana nenhatu nemakore makumi masere nemana. Chaizvo izvo zvakanyatsorova panhongonya chaipo. Saka zvino tinoziva zvakakwana, tinoziva chaizvo kuti rugwaro irworwo nderwechokwadi. Hezvino izvi asi munoona zvese izvi Mwari pavakave nenyika isati yaparadzwa nemvura uye vakaiparadza nemvura uye vakashandura zuva rezvemuchadenga, uye zvakare vakarega maRoma vachipinda ndokugadzira karenda yavo iyo inonanga nekucharika nezvimwe zvakadaro uye ndinofungidzira kuti kunyange muencyclopedia mandaiverenga nhai garazviya hama Kenny Collins vari muchivakwa mangwanani ano here Kenneth Collins, munoziva pamakanditumira maencyclopedia aya akawanda munozvirangarira here makanditumira ikoko anenge rori rese rawo ndakafunga chii chaizvo chingaitwe nemudzidzi mutsva akaita seni neose iwayo unoziva ishe vai kutungamira Kenny ndimo mandakawana ruzivo kubva muencyclopedia imomo chaimo rakare nguva zvino ndakanga ndichinzvera uye beki anoashandisa kuchikoro kwake ndakaatora mukamuri yangu yekuverengera zasi mukamuri yangu yekudekara zvino takaenda zasi ikoko ndokunoritora uye ipapo takaritarisa uye tikariwana chaizvoizvo kupfuura nemumakarenda ese nenguva dzakambovepo maona saka tazviwana hapo pazviri chaizvoizvo makore mazana mana nemakumi masere nematatu kubva pakutemwa kwomurayiro wekudzoreredza chivako kusvikira nguva yemuchinda mesiya akarambwa inoita chaizvoizvo makore mazana mana nemakumi masere nematatu nekarenda zvino munoona isu tichishandisa iyo karenda imwe cheteyo iko kuno chaiko nekuti kana mwari vakashandisa karenda iyoyi pano saka vanofanira kuishandisa nguva dzese kudarika nemubhaibheri ndizvozvo here mwari havashanduke saka kana mavhiki manomwe aive makore makumi mana nemapfumbamwe mavhiki manomwe zvakare makore makumi mana nemapfumbamwe vhiki rimwe makore manomwe munoona saka zvinozviita zvakakwana uye kana zvakarova ipapo pacho chaipo zvinorova ipapo pacho chaipo zvakare amen o ini zvangu zvinondipa manyukunyuku o ndinoda kuziva zvandiri kutaura nezvazvo ndinozvida nekuti sekutaura kwakaita muchinda mutana zasi uko kukentucky kwandiri akati ndinoda kunzwa mumwe munhu achitaura anoziva zvaari kutaura nezvazvo ndikati ndinodarowo zvakare akati ndino dambudziko nemi vaparidzi hamuzive zvamuri kutaura nezvazvo saka ndakati ndinoyemura kutaura kwenyu kwakanaka asi pane zvimwe zvinhu zvatinoziva zvatiri kutaura nezvazvo ndizvozvo ndinoziva kuti ndakazvarwa patsva ndinoziva kuti ndakapfuura kubva kurufu kuenda kuupenyu ndinoziva kuti kuna mwari nekuti ndakataura navo ndakava navo vachitaura nemandiri nekutaura neni uye nekutaura nevamwe uye nekundiudza nezvevamwe uye ndinoziva kuti ivo ndimwari ndizvozvo chaizvo vakanga vakanaka kwazvo zvekudzika zasi nekunditendera kuti nditorwe mufananidzo wangu navo apo nyika yezvesainzi haikwanise kuzviramba zvino ndakavhura kurugwaro ndikaona kuti ndizvo chaizvoizvo nokuzadzisa zera rino rechechi chaizvoizvo zvinoitika kuitira kuti ndizive kuti tiri pano amen zvino tinogona kunge tisina kudzidza tinogona kunge tisiri vanhu vanoshamisira nezvinhu zvakadaro tinogona kusave varemekedzwa asi tinoziva mwari tinovaziva nekuti kune mweya mutsvene munoona uye unoenzanisa neshoko neshoko kuburikidza nerugwaro zvino tinoziva kuti ichokwadi tiri kurarama mumazuva ekupedzisira zvino ipapo rangarirai zvino kuti gore rechiprofita iri remazuva mazana matatu nemakumi matanhatu pagore tarisai pane zvimwe zvese zvisikwa kana vamwe venyu vanhu muchigona kunzwisisa kunyange kumadzimai vamwe vakadaro maona makumi matatu mazuva makumi matatu chingozvionai zviri zvese zvisikwa zvakagadzirwa saizvozvo maona kwete makumi matatu nerimwe makumi matatu makumi maviri nemasere kana chimwe chinhu mazuva makumi matatu chaiwo kune gore rega rega ndiyo karenda yechiprofita mazuva mazana mana nemakumi masere nematatu chaiwo pano tine umbowo chaihwo hwechiprofita makore mazana mana nemakumi mana nemashanu zvisati zvaitika zvaive zviri izvo chaizvo zvino zvese izvozvo zvakaprofitwa kuti zviitike uye mavhiki makumi manomwe iwayo haana kumboitika ipapo saka akasiyirwa mazuva ekupedzisira zvino zvino hama dzangu dzechipentekosti zvino hama dzangu dzejehovha witness munocherechedza here munoziva here kwakaonekwa zviuru zana zvine makumi mana nezvinhu munoziva here kwakaonekwa minana mikuru yese yemuna zvakazarurwa ikoko muzera rechijudha kwete mune redu hapana chakanyorwa mariri chechi bedzi ichigadzirira nekubuda chokwadi nesimba ramwari tinoita minana nemabasa makuru tinozviziva asi chinhu chaicho chaiva nechekuno kumajudha ndiri kureva chairo simba rinoshanda minana vana zviuru zana zvine makumi mana nezvina hazvioneki ipapo vari uko havaoneki muchitsauko 3 ivo vari necheuko mumagwaro ari mberi uye zvino tinoona kuti zvinhu zvose izvi zvaizoitika zvaiva munguva ino yevhiki rechimakumi manomwe, vhiki rekupedzisira. Zvino kana vakatova nechekare mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe uye vakararama chaizvo nenzira yakanzi naMwari vakaita, uye zvikaitika chaizvo nenzira iyo Mwari vakati vaizoita, zvino pane rimwezve vhiki rakavimbiswa kumaJudha. Zvino hama, chingogadzirirai. Maona, teererai kuti tave pedyo zvakadini. Vhiki rekupedzisira nomwe gore rechinomwe. Zvino munhu wese anonzwisisa here kusvika pano? Kana muchidaro, munhu wese anonzwisisa kusvika apa kuti ichokwadi chakakwana, iBhaibheri, makore echiprofita. Zvino tauya kumusoro, uye tavasvitsa kumusoro kuno pakuramba Mesiya. Munoona kubva kusvika pakurambwa kwaMesiya, vhiki rekupedzisira. Zvino ndinoda kumira pano chaipo kwechinguvana, uye nditsanangure izvi kuti pavakaramba Mesiya, ndipo apo ivo ndizvo pavakaramba Jesu semuponesi ndokumuroverera. Rangarirai kuno uku zvakataurwa neBhaibheri, uye achagurwa asi kwete nekuda kwake Mesiya muchinda. Zvino chimbofungai kuti chiprofita ichocho chakarova nepedyo zvakadini. Ndinoda kuti izvi zvinyatsorovedzerwa mamuri kuti kana chiprofita ichocho chakarova chaizvo kusvika pamusi wacho, chaizvo kusvika panguva yacho, uye chaizvo nenzira yazvakati zvaizoitika, iyi mimwe minomwe, iyi imwe mavhiki manomwe asara, rimwe remakore manomwe waro, mazuva manomwe, makore manomwe, zvicharova ipo pacho chaipo maererano nerugwaro. Zvino rangarirai, akagurwa Mesiya, maJudha Mwari vakamira kushanda navo, havana kumwe kumberi kwavakaenda ndokubva vaparadzirwa neumambo hwechiRoma. Uye zvakare, kana mukacherechedza pachati yangu pano, ndinoda kuti mugozvibata izvi zvino uye nekuzvidhirowa. Munocherechedza here pano pandakaisa muchinjikwa? Ndipo pavakaramba, asi nguva yakatambanuka kunze zvishoma-shoma chete kumberi. Pane izvozvo, munoona sei makumi matatu, makumi mana, makumi mashanu, makumi matanhatu, makumi manomwe, makore makumi mana, gare gare Tito mukuru wemauto echiRoma akaparadza Israeri, Jerusarema ndokuparadzira vanhu kune pasi rose. Munoona Tito makore makumi mana gare gare. Saka chaizvoizvo nguva yemaJudha yakawedzera kusvika pakuzara. Mwari vakanga vasiri kushanda navo, vakangoshanda navo kusvika varamba Kristu. Zvino pavakaroverera Kristu vakadanidzira, ropa rake ngarive pamusoro pedu nevana vedu, uye rakaramba riri ipapo kubvira ipapo. Asi vasati vaparadzirwa, teererai, oh hama, vasati vaparadzirwa kune pasi rose, zvakatorera Mwari makore angangosvika makumi mana kuparadza temberi nekuvaparadzira pasi rose. Asi Mwari vakatadza kushanda navo zvekare. Mwari vakatadza kushanda navo zvekare. Vakaenda kunoshanda nemarudzi. Munozviziva izvozvo? Munozvinzwisisa here zvino? Zvino pano tinotanga mumazera echechi, nguva yemarudzi. Mwari vari kure nemaJudha. Zvino hama yangu mumishinari zvaiva kumaJudha, imwe hama inokosha inodikanwa pano pane imwe nzvimbo yepano ipandiri kuda kuti mubate uye munzwisise. Munoona Mwari vakarega kushanda nemaJudha ipapo chaipo, nekuti Mwari vanogara vachishanda neIsraeri serudzi. Tose tinozviziva kuti Israeri rudzi, marudzi, vanhu, uye aifanira kutora vanhu kubva kumarudzi kuitira zita ravo. Tichasvika kune izvozvo mumaminitsi mashoma. Asi zvino mumazera manomwe echechi aya atakapfuura nemaari munguva yemarudzi kubva pakurovererwa kwaKristu kusvika pakupera kwemazera echechi, zvino tazvibata. Tanga tiri kupfuura nemazviri kwese kuzasi, zvino tava kusvika panzvimbo yatinogona kurova izvi topinda muzvisimbiso zvinomwe, ndiro nomwe dzematenda, hwamanda nomwe, nezvose izvozvo, uye tozvifananidzira pamwe chete, zvese zvichishanda nemaJudha uye nemutongo waMwari kuvanhu vari panyika uye vakasara. Rangarirai, munguva huru iyi yekutambudzwa kune mamiriyoni emarudzi achafira imomo. Mwenga uya wakarambwa, ivavo vakasara nembeu yemudzimai, mhandara yakarara inopinda ichipfuura nemo. Zviri zvinongori pachena semakumi manomwe aya emavhiki, zvinongova pachena. Zvino vachapfuura nemazviri. Saka kana usina Mweya Mutsvene, zviri nani usvike pauri nekukurumidza kwaungagoni. Tave panguva yekuguma. zvino cherechedzai mazera manomwe echechi zvino handisi kuzopfuura nemaari nekuti tinawo patepi uye ari kuiswa mumabhuku nezvose iyoyo ndiyo yaive nguva isina kumbobvira yataurwa namwari kuti kuchave nemazuva akawanda kudai maawa akawanda kudai kana makore akawanda kudai havana kana chavakambotaura vakati kusvikira nguva yemarudzi yapera vakati kusvikira masvingo achatsikwa-tsikwa kusvikira mwari varega kushanda nemarudzi zvino tinoona kuti kudzika nemumazera aya takava nemweya mutsvene uchipinda uye zvakare mwari kumashure pamavambo vakatanga kutaura ipapo pakurambwa kwakristu mwari vakaratidza johani chaizvo zvaizoitika panguva yokutonga kwemarudzi zvino munoona hatina chero nguva yakatarwa semajudha asi tine chiratidzo tine chinongedzo saka mwari vakaita nemajudha chaizvoizvo zvavakati vaizoita mumakore makumi matanhatu nemapfumbamwe iwayo kana aive makore mazana mana nemakumi masere nematatu asi mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe uye vhiki rimwe rasara vhiki rimwe richiri rakatarwa zvino hatikwanisi kuriisa mukati umu nekuti aya marudzi chechi zvino vangari vanonzwisisa izvozvo zvino izvi ndizvakazarurwa kutanga nechitsauko 1 kusvikira chitsauko 3 zvino tichisvitsa kuraodhikiya zvino tinoona chaizvoizvo kuti zvose zvaive chechi sei nyika yechechi pachayo mwari havana kumbobvira vasanganisira mutadzi akango kunze kwokunge achida kuponeswa asi nyika yechechi yaive iri chena yese ndokuzouya vanikoraiti vaida kuumba sangano vanoremekedzwa vakapinda mairi apo paive panaisiya rome pavakava nekanzuro yenaisiya zvino vakaitei vakaita chechi sangano vachibva vatanga kutambudza aive mukristu zvino muzera rechechi raitevera zvakaposa chikristu munzira yerubhabhatidzo rwomweya mutsvene chabviswa chose asizve kuti imi vanhu muzive kuti ndakadzokera ndokutora nhoroondo yenicene fathers uye yepre-nicene fathers uye nenhoroondo dzese dzechechi uye nechinyorwa chekaresa chandakakwanisa kuwana uye chimwe nechimwe chazvo chakaratidza kwamuri kuti chechi yaitaurwa nezvayo namwari yakanga isiri chechi yekatorike yakaitwa sangano kana rimwewo sangano mwari vaitaura pamusoro uye nenyeredzi huru dzose dziya dzezera dzaive varume vakadzidzisa rubhabhatidzo rwomweya mutsvene rubhabhatidzo muzita rajesu kristu uye kuuya kwemweya wamwari nekutaura nendimi nekududzirwa kwendimi uye nekupodza nezvishamiso nezviratidzo ndizvo zvinogoverwa namwari havagone kushandura pfungwa yavo voti saka iyi ndiyo pfungwa yangu yechechi chechi yechiapostora zvino pfungwa yangu ndeyechechi inoremekedzwa mwari havashanduki uchiri mweya mutsvene uye tinotarisa nekuzviunza ipapo kana tichiona unhu hwamwari uye zvavaka uye ipapo toburitsa rugwaro rwavo uyezve totora nhoroondo inozviratidza zvakarova ipo pacho chaipo chaizvo kusvika pazuva kusvika panguva kusvika kune zvese zvakataurwa namwari kuburikidza najohani zvaizoitika zvakaitika kuzera iroro remarudzi zvino tinozviwana pasina kana nemumvuri wekupokana tiri muzera reraodhikiya tinoziva kuti tiri takapfuura nemuzera rechiludherani takapfuura nemuzera rehwisiri zvino tava muzera reraodhikiya zera rekupedzisira uye tinoona kuti imwe neimwe yemachechi aya yaiva nemutumwa tinozviona izvozvo munyera dzinomwe muruoko rwavo yaiva mweya minomwe yakaenda kumberi kwamwari mumwe nemumwe waiva nemutumwa zvino takadzika zasi zvino ndokuona nebhaibheri kuti unhu hwemutumwa iyeye hwaizova hwakaita sei unhui uhwo mutumwa iyeye hwaaizova ari zvino takatora murume wacho munhoroondo aive nehunhu ihwohwo uye zvakare patinoona murume iyeye munhoroondo aive nehunhu ihwohwo takasvika pakuona kuti ndiye aive mutumwa kuzera rechechi iroro zvino tinoona kuti mweya upi uye kuti murume iyeye akaitei uye ndokuona kuti aiva mutsvene akazadzwa nemweya mutsvene mutsvene Irenaeus nevamwe vese vaya namutsvene Kolumba nevarume vese ivavo vakazadzwa nemweya uye tinozviziva nerugwaro kuti mhando iyoyo yemweya waifanira kunge uri pamhando yemurume iyeye kuitira nguva imwe chete iyoyo izvo kaizvo saka hazvigone kuve zvisiri izvo amen kubwinya kuna mwari zvingori handizivi hama izvi zvinoita kwandiri zvakanyanya kupfuura chero chinhu chandinoziva nezvacho munoona nekuti ishoko ramwari richitaura pacharo pandinonzwa mwari vachitaura chimwe chinhu ndinoti amen ichokwadi ndizvozvo maona zvatoringana zvese zvatopera Mwari vataura kudaro, izvozvo zvinozviita. Saka Mwari vakati, zvichaitika nenzira iyoyo. Uye takazviwana munhoroondo, uye nerugwaro. Takaverenga nezve zera rino rechechi, zvaraizoita, zvaizoitika, kuti yaiva mhando yemutumwa yakaita sei kuzera iroro rechechi. Kumutumwa wechechi yeRaodikia, kumutumwa wechechi yeSadhisi, Tiatira, ese akasiyana-siyana aya, uye todzokera munhoroondo, uye towana mutumwa wechechi iyoyo, uye takaona kuti aive ani. Saka zvino takazvidhirowa ndokuisa mazita avo pasi pavo. Zvino hapo pavari, munoona, tinoziva kuti zvakarova ipo pacho chaipo. Zvino uye tinoziva kuti Mwari vaivapo nguva dzose, vaivapo uye vakagara varipo, uye vachipesana nechinamato chakaitwa sangano. Hongu changamiri, vakazvitaura vaNikoraiti vandinovenga, Nikao zvinoreva kukunda ungano, Leiti ndiyo ungano yevanhu, ichechi mutumbi, Nikao zvinoreva kukunda kukurira, nemamwe mashoko kuita munhu mutsvene, mumwe munhu pamusoro pemumwe. Tose tiri vana, tina mambo mumwe chete anova Mwari, tine uyo mutsvene mumwe chete, uye ndi Mwari. Amen. Uye vari pakati pedu muchimiro chemweya mutsvene, ndiye uyo mutsvene. Zvino tinodzika zasi kusvikira tanyatsova nechokwadi chekuti kuuya tichipfuura nemuzera remajudha. Tine mavhiki 60 nemapfumbamwe iwayo chaiwo, kuburikidza nenhoroondo nekarenda, kuburikidza negore raMwari richiprofita, kuunza nhoroondo yekarenda richiprofita kubva testamende yekare kuenda kune itsva, uye nokuratidza kuti zvakafanana chaizvoizvo. Maona, zvino tine chechi yemarudzi kubva pakutanga kudzika zasi kuzuva rokupedzisira, uye tinoziva kuti tiri kurarama muzuva rokupedzisira. Amen. Manzwisisa here? Zvino saka kana tiri kurarama muzuva rino rekupedzisira, kumagumo kwezera rino, saka tiri papi? Cherechedzai kumashure shure kuno, munoona mutsetse uyu wakatarwa kumashure mukati umu, uko Mwari vakashanda nemajudha, kana kuti havana kumbobvira, vakashanda nemajudha. Zvakavatorera nguva yakareba kuti vavatore, zvakavatorera makore 40 kuvapinza muchinhano uko kwavaigona, kuvaita kuti vaparadzwe kumarudzi ose. Kwese hako mumazuva emarudzi aifanira kuvaisa muchinhano vasati vaita kuti shoko ravo riitike. Munoona zvandiri kureva? Vose vanonzwisisa, itai amen. Munoona, ndinoda kuva nechokwadi kuti munozvibata. Zvino chii chaitika? Tarisai nechekumusoro kwepamusoro pezera rino rechechi rekupedzisira. Muri kuona here kakuwedzerwa kadiki aka? Mazuva emarudzi ave kupera, uye kwemakore 40 apfuura, majudha vanga vachidzokera kuJerusarema, vachidzokera kumusha kwavo. Hareruya! Munoona here patiri? Zvakatora makore 40 kubva pakugurwa kwaMesiya kusvika Tito aparadza temberi nekuparadzira majudha. Ave mamwe makore 40 ayo Mwari vakaomesa mwoyo wemhando dzese dzavana Farao munzvimbo dziri kwese kwese, ndokudzosera majudha kumusha kwavo. Asi nhasi vadzokera kumusha kwavo zvakare, uye chechi yave kumagumo. Amen. Ndiri kungoedza kuverenga, handisi kukwanisa. Cherechedzai, majudha vari kumusha kwavo, uye vange vachidzokera. Kana mukawana kupera kwehondo yepasi rose, bhuku rechipiri apo, mukuru wehondo Allenby, mufi wehondo yepasi rose yekutanga, akabhururuka nepamusoro peJerusarema, ndokuitapa uye ndokutora Jerusarema. Zvino varume vaya maKristu vakafora vachipinda muJerusarema, vakabvisa nguwani dzavo. Zvino Allenby akasarenda asina kana kumboridza kuti kana kuti vakasarenda kuna Allenby Matex, uye kubvira ipapo Mwari vakaomesa mwoyo wa Mussolini, mwoyo wa Hitler, mwoyo wa Stalin, mwoyo yevarume kwese kwese munyika, vachivenga mujudha iyeye. Uyewo shiri huru kwazvo dzakadzika pasi dzaidaidzwa kunzi Eastern Airlines, kana kuti Pan American Airlines, kana chero zvadzaive, ndinotenda kuti yainzi TWA. Zvakanga zviri mumagazini reLife, ndinotenda kuti raiva iro Look kana Life, ndinotenda kuti raive Life. Iyo bedzi makore 3 kana mana pfuura, zvinomwe vanga vachimhanyisa majudha kudzokera kumusha kwavo uku kwavakanga vasiko kwezviuru zviviri zvemakore apo marudzi vaigadzirira. Zvino marudzi vakaisa Kristu kunze kwechechi maringe nezvakazarurwa chitsauko 3. Haakwanisi kana kudzoka muchechi yake. Hakuna nzvimbo yekuti aende. Akarambwa. Zvino inguva yekubvutwa. Vose vadzikinurwa nekwese kuno madoo madiki aya akadai ndiko kukwira kumusoro kwevatsvene murumuko. Munoona tese tinosangana pano apa chaipo pamwe chete. Bhaibheri rakati isu vari vapenyu uye vakasara kusvika pakuuya kwashe hatizodziviriri kana kudzivisa avo vakarara nzira yose kubva apa apa neapa. Chirudzi hama yechipentecost ko ngavaise sei kwese kwese kuno muzira rechechi yeraodhikiya vakarara kudarika nemune rimwe nerimwe remazera aya vakamirira. Zvino isu vari vapenyu boka diki rakasara nechekuno vakasara vari vapenyu kusvika kuuya kwasho havazivise avo vakarara nekuti hwamanda yamwari icharira uye vakafa muna Kristu vachamuka kutanga uye tichabvutwa pamwe chete navo. Amen. Pamwe navo nepanoi patiri tichisangana pano chaipo kuenda kunosangana nashe muchadenga uye hezvoka izvo tiri papi pano chaipo. Mesiya akagurirwa papi chaipo pakataurwa neshoko. Ko vhiki iroro rechimakumi manomwe richatangira papi chaipo apo mushure mekunge chechi iyi yagurwa ipapo mwari vanobva vadzokera kumajudha. Hamurangarire here ndipo apo chechi ichangoenda. Chechi inoenda. Zvino majudha anobva abata mopinda. Asi kutanga chinhu chinotevera muurongwa hausi rumutsiriro rune simba rwenyika yese nyika yese pakati pemarudzi. Chinhu chinotevera muhurongwa kuuya kweumambo hwamwari, kuuya kwakristu. Zvino kana manga muchida tinogona kudzokera pano zvino kuna Dhanieri chitsauko 2 ndima 34 nendima 35. Uye Dhanieri paakapiwa chitsauko 2 34 ne35 apo Dhanieri ainge apiwa chiratidzo chekuti mazuva evanhu vake aive apera uye kwenguva yakati uye akaona vemarudzi vachipinda uye akaona chiratidzo chidombo guru iri pano kana kuti mufananidzo uyu mukuru kwazvo waive nemusoro wendarama nechipfuva chesirivheri. Zvino tarisai inowedzera kuoma sirivheri kundarama. Tevere zvidya zvesimbi kana kuti zvidya zvendarira uye zvakare tsoka nemakumbo zvesimbi. Asi zvigunwe zvave zvigunwe gumi uye zvigunwe izvozvo zvaive simbi nevhu. Uye akati nekudawo kuti waona kuti simbi haingatombovhengani nevhu, umambo uhwu hwakaparadzana hauzovhengani humwe nehumwe, asi huchavhenganisa mbeu dzahwo pamwe chete vachiedza kutyora simba rehumwe. Maona zvino chii chakaitika? Musoro wendarama waive Nebhukadhinezari izvo zvaakadudzira. Akati mumwe mambo achauya uye agova akaderera kwauri. Uyo aive Dhariasi wevamedhi nevaperesia achitora umambo hwemarudzi. Tevere kwakapinda mumashure mevamedhi nevaperesia vaive chii? Magiriki, Alexander mukuru mukuru nevamwe vakadaro. Magiriki vakatora umambo ihwohwo. Zvino chii chakahutora kubva kumagiriki? VaRoma. Uye ndiani akatonga nyika yemarudzi kubvira ipapo? VaRoma. VaRoma zvino ndivo vaive simbi. Zvino cherechedzai, Roma iripo kusvika kumagumo nekuti yakasvika kwokupedzisira kwezvigunwe. Uye akaona dhaka, ivhu, uye ndivo vanhu zvatakagadzirwa nazvo. Uye simbi, simba reRoma rinomhanya mune imwe neimwe yenyika idzodzo. Uye Roma ine simba munyika yoga yoga iri pasi pedenga. Pane murume mumwe chete panyika anogona kumisa hondo kana kutanga hondo pasina nekutaura shoko rimwe chete, ndiye papa. Ko kana akati hakuna mukatorike anobata chombo chekurwisa, zvatopera hama. Taura hako chero chaunoda. Chikamu chikuru chenyika yechikristu chikatorike. Maona chakanaka, regai ataure shoko rimwe chete. Ndizvo zvazviri sekutaura kwavakaita nechekuno uku. Ndiani chapinda mazviri gare gare? Ndiani anogona kuita hondo nechikara? Ndiani anogona kutaura saiye? Ndiani anogona kuzviita? Saka ngatiitei mufananidzo nechikara. Ndiwo mubatanidzwa wemachechi kugadzira mufananidzo wakafanana nacho. Maona kubatanidza masangano pamwe chete izvo zvavakatogara vaita. Oh, tangova kumagumo. Ndizvo zvoga zviripo kwazviri, shamwari. Tava kuno kumagumo. Maona tava kuno kumagumo. Maona ngatiitei mufananidzo kuchikara, chimwe chinhu chakaita saicho mufananidzo, chimwe chinhu Chinoratidzika sechimwe chinhu. Maona, zvino tave panguva yekupedzisira. Zvino cherechedzai muno umu, pakupera kwezera rino, zvino Danieri muchitsauko 2, uye ndima 34 ne35. Akatarisa mufananidzo uyu, nekudzamisa pfungwa kukuru. Zvino, akautarisa, kusvikira dombo, rachekwa kubva pagomo, pasina maoko. Zvino, rakakunguruka zasi, ndokurova mufananidzo mutsoka. Ndokuupwanya, zvino, harina kubvira. Rakaurova mumusoro, zvino. Rakaurova kutsoka, ndiyo yaive nguva, yekuguma, zvigunyo zviya, zvine gumi. Vacherechedza here pano, chaipo, vaEisenhower, vasati, vabuda, muprotestanti, wekupedzisira, weAmerica, mumutungamiriri, wenyika, izvo, zvandisina, chokwadi nazvo kuti, pachave nemumwezve. Asi, apo, kungozviratidza kuti, kungoti vanhu, vapepuke, paakasangana, paive musangano wekupedzisira uyo, ivo, vakasangana neRussia, aive nenyika shanu, dzekumabvazuva, dzechikomunisti, dzaimiririrwa, nyika shanu, dzekumadokero. VaKrushchev, vaive mutungamiri, wenyika dzekumabvazuva, vaEisenhower, vaive mutungamiri, wenyika dzekumadokero. Uye, Khrushchev, sekunzwisisa kwangu, uye, nekuudzwa, kuti mumutauro, weRussia, Khrushchev, zvinoreva ivhu, uye, Eisenhower, zvinoreva simbi, muchirungu. Heyo simbi yenyu, nevhu, hazvivhengane, zvino akabvisa shangu yake, ndokurova panomirwa pacho nayo, nezvimwe zvese, hazvivhengane. Asi, aiva mumazuva eumambo uhu, apo ibwe, dombo rakachekwa kubva mugomo, pasina maoko, rakarova mufananidzo, mutsoka. Zvino, rakachekwa kubva pagomo, raifanira kunge raiva gomo redombo, rakachekwa kubva pagomo redombo. Zvino macherechedza here? Zvino, vashumiri hama. Uye, ni hama nehanzvadzi, pasi rose. Pane kubvisisa kwangu, Bhaibheri rekutanga rakanyorwa. Mwari, vakarinyora muchadenga, nekuti vanofanirwa kutarisa kumusoro vaona kuti, kuna Mwari kudenga. Mwari ivavo, vari pamusoro pavo. Uye, kana mukacherechedza, mune hurongwa hwenyeredzi. Zvino pasave nemumwe wenyimi, vanhu anoenda. Garai chaizvo neBhaibheri iri pano, maona. Asi, hurongwa hwenyeredzi, hunotanga, pekutanga, mune hurongwa hwenyeredzi, sekunzwisisa kwangu. Imhandara, chekupedzisira, munhamba yehurongwa hwenyeredzi, ndiliyo, shumba, ndiko kuuya kwekutanga, paKristu, kubudikidza nemhandara, kuuya kwechipiri, ishumba yerudzi rwaJudha. Maona, ndokubva tava nezera rekenza, uye, zvakare, tichidzika nemuhurongwa hwenyeredzi. Zvino, tinoona kuti, paiva nerimwezve, rakanyorwa, kana rimwe, rakaiswa, uye, ndiwo, aiva mapiramidi. Makacherechedza here mumapiramidi kuti akatanga sei? Akapamhama kuzasi kunge gomo. Akagadzirwa nedombo rakasimba. Akakwira kumusoro chaiko kusvikira. Asvika kumusoro asi hapana kumbobvira. Pakava nechiruvi chakaiswa papiramidi. Piramidi guru iroro muIjipita. Bvisa yako kana uine dhora rebepa muhomwe yako. Budisa redhora rebepa. Uye, utarise pariri. Zvino, uchaona pano, chisimbiso cheAmerica, kune rimwe divi. Uye, kune rimwe divi racho, kune, pazasi, piramidi. Uye, pamusoro pepiramidi, dombo, repachiruvi, asi, iziso guru kwazvo. Uye, rinonzi, pazasi pepiramidi iyi, chisimbiso chikuru. Sei chapungu chemuAmerica, chisiri chisimbiso chikuru. Ichocho, chisimbiso chamwari. Rangarirai, taimboimba, rwiyo rwudiki. Hose, uri munzira yekuenda kugaro. Wechokwadi, wemweya, pane ziso, rakakutarisa. Dano yese yaunotora, ziso guru iri, rakapepuka, pane ziso, rakakutarisa. Ndizvozvo chaizvo, munorangarira, pataimbova neJubheri, dikidiki, taiti, kana ukaba, uye, uchibiridzira, nekunyepa, uye, muchechi, uchipupura. Kune ziso rakakutarisa. Zvino chisimbiso chikuru. Zvino tinoziva. Uye, handizvinzwisise kuyerwa kwepiramidi. Asi, ndanga ndichingokuudzai imi vanhu, pakupedzisira, mune dzimwe dzedzidziso idzi dziri kuuya kuitira kuti mugona zvese zvichienderera mberi pamwe chete. Zvino, piramidi rakatanga kumiririra chechi. Rakafara kuzasi, zvino, richisvika pedyo nekumusoro, rinotanga kuwedzera kupinda muchimiro che. Chefanera, zvino tinoona kuti tinosvika kumusoro kunhongonya chaiyo yekumusoro uye havana kumbobvira vakaripedza. Sei, handizivi kuti sei, Nekuti Bhaibheri rakati dombore pamusoro rakarambwa vakarambwa. Zvino tarisai zera rekereke. Nazoteererai zvino, musapotsa izvi. Zera rechechi rakauya kubva pakutanga kwekuvandudza Luther mumashure. Munguva iyo kwakaiswa matombo enheyo inova dzidziso yevaapostori. Zvino nozoona nguva padzaifamba kubva muzera rimwe kuenda kune rimwe, chechi yakawedzera kuva vashoma nguva dzose kusvikira yapfuura se Luther akaparidza kururamiswa. Zvino kungova kupupura kuva mukristu vaikuuraya mazuva ekufira chitendero. Vakafira chitendero. Zvino tinoona kuti mumazuva aWesley waive uri muunduruki mutsvene kana waipupura Kristu panguva iyoyo. Methodist itsva iya. Vanhu vakabuda kuno, pakauya Wesley kuno naAsbury, vakaita misangano muno muAmerica ndichiverenga nhoroondo dzavo uku kwavaive nayo mudzimba dzepachikoro. Machechi avo ekuno aisavada. Zvino pakupedzisira vakasvika panzvimbo pokuti kusvikira Mweya Mutsvene waidonhera pamusoro pavo. Zvino vaiwira pasi. Zvino vaidira mvura pavari vachivapumha mhepo nefeni vachifunga kuti vaive vafenda. Uye ndakanga ndiri mumisangano yavo chaimo pachangu mumakore angu 50. Uye ndakavaona vachiwira pasi pesimba reMweya Mutsvene. Saizvozvo zvino vaikanda mvura kumeso kwavo. Nezvose maMethodist ekare akasununguka makore mazhinji akapfuura. Kwaiva kutambudzwa. Zvino ipapo mushure mekunge zera iroro rapfuura, zera raWesley, kwakauya zera rePentecost nerubhabhatidzo rweMweya Mutsvene. Unoona muri kuumbika nguva dzose. Zvino rangarirai dombo iroro rechiruvi rakanga risati rava pairi. Sei vakaumba chechi chaizvoizvo kana kuti piramidhi muchimiro chinokwana dombo repamusoro? Asi dombo rechiruvi harina kumbobvira rauya. Oh, muri kuona pandiri? Hamudaro here? Zvino shumiro kubva pana Luther kusvika pakupera kwePentecost mune vashoma shoma ivavo kumusoro kuno. Ndicho chikonzero chiedza chinoda kupotsa chadzima muzera rino. Ipapo pakarenda pachati izera rePentecost chiPentecost, kwete kwete masangano echiPentecost, nekuti vakaita chaizvoizvo seraodhikiya ndevemuraodhikiya, vakaita nevanikoraiti, vakaita sangano. Asi chechi yechokwadi pasi rese vakasvika pachimiro chekuti pauya shumiro pakati payo chaizvoizvo sezvakangoita shumiro yaJesu Kristu. Zvino chii chavainacho? Vakaisa chinhu muchinhano chakafanira. Zvino ndechipi chinhu chinotevera? Dombo rakarambwa iri repiramidhi rakachekwa kubva pagomo pasina chii? Pasina maoko. Mwari vakaritumira. Muri kuzviona here? Uyo wakarambwa, dombo rakarambwa, ndiro musoro weiyi, ndiro musoro, dombo repachiruvi. Uye iye wacho wavakaramba kupfuura nemuzera remarudzi ndiKristu. Uye Kristu haana kuchekwa akaiswa imo muno semumiririri kana mwanakomana waMwari kana mumwe muremekedzwa mukuru muchechi. Ndiye Mweya Mutsvene. Uye chiruvi chepiramidhi achange ari Kristu ari kuuya. Muri kuzviona here? Zvino nekuti ivo vari muchinhano chacho, munoona kwandakaisa ichi chakaumbwa pano sepiramidhi kumuka kwevatsvene kunoita kuti vapfuure vachipinda mukubwinya. Mazvinzwisisa here? Zvino Kristu dombo repamusoro, dombo rakarambwa, ziso rinoona zvese, achiuya chaizvo sezvakataurwa neBhaibheri. Zvino Dhanieri akati akatarisa zera rino remarudzi kusvikira dombo rakabuda kubva mugomo rakanga risina kuchekwa nemaoko. Havana kumbobvira. Vakaisa dombo repachiruvi papiramidhi iyoyo. Harina kuchekwa nemaoko emunhu. Ruoko rwaMwari rwakacheka dombo racho. Munozviona here? Zvino rakaitei? Rakarova chimufananidzo ipapo chaipo patsoka. Ndokuchityora kuita zvidimbu zvidimbu. Ndokuchikuya kuita hupfu. Hareruya. Chii chakaitika panguva iyoyo kuuya kwedombo? Chechi yakakwira ikaenda mukubwinya pakubvutwa, nekuti zvakapedza mwaka wemarudzi. Mwari vakaugumisa kuuya kwedombo iroro. Paimbove nevamwe vanhu vaiuya pano pachechi, mumwe murume muiki nemudzimai wake vaitora Bhaibheri vorigadzika pasi pane imwe nzvimbo. Zvino vaienda vachifamba vachiimba, oh, ndiri kutsvaga dombo riya raikunguruka muBhabhironi, raikunguruka muBhabhironi, vachitenderera vachiritsvaga. Munoona kutsvaga dombo riya rakauya richikunguruka mubhabhironi. Hapo paari Kristu ndiye dombo racho. Haana kuzvarwa nemunhu, akazvarwa naMwari. Ari kuuyira chechi yakazvarwa pasva zvakare nemweya waMwari, nekuti simba redombo repamusoro iroro rinomhanya rose nemuchechi semagineti. Unorangarira pamusoro pekwandiri kumusoro kuno ndichitarisa muchina uya unogaya simbi nguva iyo apa pavaigadzira zvinhu zvese izvi. Zvino zvimedu zvese zviya zvainge zvakarara ipapo, zvino vakazvitsvaira. Dombo guru iroro rakauya nepo ndokuzvinonga. Iro dombo guru riya remagineti ndokuzvinonga zvose, nekuti zvaive zvakange zvichikweverwa kwariri. Tinofanira kukweverwa kudombo repamusoro iroro. Dombo repamusoro iroro ndiwo mweya mutsvene Kristu, uye mumwe nemumwe wedu ane kudhonza ikoko kwemweya mutsvene. Kana dombo iroro rorova mufananidzo, chechi ichatizira kwariri ichidzokera mukubwinya, ichatorwa ichikwira kumusoro mukubvutwa kwevatsvene painoenda muzuva iroro. Zvinotarisai pano, tinoona kuti maJudha vanga vachidzokera zvino kwemakore anenge makumi mana, ingangoita nguva imwe chete yavakatora kuti vamhanyire kusvika pakuparadzwa kwetemberi. Zvavatorere makore anenge makumi mana kuti vadzoke kusvikira vavaka zvakare imwe temberi. Munoona, tave pamagumo enzira chaipo. Saka kana marudzi, zvino ngatitorei, tinoona chechi uya kwedombo, ngatitorei zera rekupedzisira takapfuura nemo. Tinoona zvino, ndinotenda kuti ine zvimwe zvinyorwa pano pamusoro pazvo. Regai tione, mirai zvishoma. Zvino muchinda achazouya anova Antikristu achaita sungano nemaJudha uye muna Dhanieri 7 kana 927, uye pakati pevhiki makore matatu nehafu chikara chichaita sungano yacho. Ndinoda kusvika kune izvozvo pamberi apo zvishona. Sungano iyoyo tinoda kusiya, ndinoda kutangira pano chaipo. Rimwe nerimwe remazera emarudzi aya rinoratidzwa zvisina kukanganisa nezvemutumwa waro wemharidzo uye nezvaizoitika. Zera iri apo rave zera rakabwinyiswa. Zera rinotevera rakati paizove nedzidziso inonzi kana kuti chimwe chinhu chakauya chinonzi zvirevo zvevanikoraiti. Zvino ndokuzouya chinhu chinotevera kune dzidziso. Zvino kwozouya muchato wekuchechi yechinikoraiti nekutambudzwa kwevatsvene. Zvinhu zvese zvakaitika nenzira yakangodaro. Tinouya kune chinotevera chinoedza chishoma-shoma ndokutanga. Une simba shoma uye une zita rekuti unorarama asi wakafa. Simbisa izvo zvaunazvo kare kuti ndiregere kuuya kuzobvisa chigadziko chemwenje. Ndokubva kwauya Wesley shure kwaizvozvo nezera rake. Takaona chaizvo izvo zera raWesley raidaidzwa kuti chiPhiladelphia. Zera guru sare rudo rwatatitambove narwo, chizvarwa cheFhiladelphia chaive chaimo munguva yaJohn Wesley. Paakabuda kwakabva kwauya Pentecost, zvino yaive ichidziya. Zvino tinodzokera kunoona kuti imhando iye mharidzo yaizouya kumapentecost kumagumo. Rangarirai, mumwe nemumwe anouya kumagumo ezera. Mutsvene Pauro akauya kumagumo, vamwe vese vakauya zasi kumagumo, mutsvene Irenaeus nevamwe vese. Zera remumwe rinopfuurira richipinda mune remumwe rakadarikira. Zvino akaritora ndokupfuurira kune zera rinotevera naro. Maona, zvino tinoona kuti muzera iri pane nyeredzi siyatinayo apo. Tine nyeredzi mutumwa, tine munhu mharidzo inoenda kuzera. Vanhu vanoiramba, vanhu vanoigamuchira. Zvino mutumwa wezera rino aifanira kuuya musimba raEriya, ndizvozvo chaizvo, uye aifanira kudzoreredza kutenda kwevana kuchidzokera kumadzibaba. Ounza vakasara vePentekosti vakasara vachidzokera pakutenda kwechokwadi kwevaapostora. Zvino kutenda kwechokwadi kwevaapostora, kana muchizokuverenga mubhuku ramabasa, muchaona kuti hakuna kana nguva imwe chete zvayo munhu mumwe akambobhabhatidzwa zita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Hapana kana mumwe wavo akambobvira asaswa mvura. Pakanga pasina chimwe chezvinhu izvi zvatinazvo zviri kuitika nhasi zvinonzi Pentecost zvakambobvira zvaitika kumashure uku. Vaiva nekuratidzwa kwechokwadi nemweya waMwari pakati pavo, uyo pasina kukundika akanga ari Mwanakomana waMwari aishanda navo. Munhu uyu aifanira kuzouya, mharidzo iyi waro yaifanira kuzouya, yaifanira kunge yakaita seEriya. Eriya aifanira kuuya katatu. Zvino unotaura kuti Johani Mubhabhatidzi ndiye aive muchinda wacho. Kana mukacherechedza, Jesu akati aive Johani Mubhabhatidzi aive mutumwa waMaraki 3 kwete Maraki 4. Tarira, ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu. Ndinofunga Mateo 11:6 zasi chaiko mukati imomo muchazviwana Mateo chitsauko 11 zvino asi mumazuva ano ekupedzisira kuchauya mweya waEria pakati pevanhu uye ari kuzoita zvimwe chete zvavakaita kumashure uko hunhu hwake hunenge huri chinhu chimwe chete hunhu hwechechi hunhu hwemunhu hunozova chinhu chimwe chete chaicho uye mharidzo iyoyo ichibuda kuedza anozovengwa nevanhu anenge achivenga vakadzi ane hunhu hwakaipa zvisinei avo vakaipa anoda renje ane chinyamusi muchinde anogara akatsamwa nguva dzese sezvaiva zviri Eria uye sezvaiva zviri Johani uye takaona zvinhu zvese izvi zvichiitika kana takava nemharidzo tinoona Kristu achirambwa unofanirwa kuve uri werimwe remasangano aya kana kuti haugone kupinda mavari saka iye akakandirwa kunze maona Kristu haagoni kushanda pakati pavo uri chii muKristu uri wasangano ripi handizi wechero ripi zvaro hatigone kukushandisa munoona akarambwa ndizvozvo munoona akarambwa ndizvowo Eria akarambwa ndizvowo Johani akarambwa asi chii zvakavarwadza here zvakakuvadza mharidzo yavo here vakati o imi vane mitsipa mikukutu vakanyatsovaudza havana kudzora tsvimbo zvachose vakapfuurira mberi chaiko uye mharidzo yamwari icharamba ichienderera mberi zvisinei zvakataurwa nemumwe munhu munoona kusvikira kumagumo uye apo icho takatemerwa ichadururwa zvino tave kumagumo zvino tiri kuzviwana zvino mumakore makumi mana ekudzoka kubvira pahondo yepasi rose yekutanga uye majudha vadzokera kunyika yavo mwari havana kumbobvira vakashanda neIsraeri kusvikira yave munyika yayo zvino unorangarira majudha paaidzokera majudha iwayo achibva zasi kune dzimwe nyika uye magazini reLuke ndokupa chinyorwa chazvo ndakaverenga chimwe chakachekwa kubva mune rimwe bepa rimwe magazini richinamato kuti apo ivo ndege idzodzo dzakadzika zasi ikoko kunotora majudha aya zasi zasi muIran uye handizive kuti vese vaivepi vakangopararira kwese zvino ivavo ndivo majudha echokwadi avo vasina kumbowana mukana zvino hama hezvo zviuru zana zvako zvine makumi mana nezvinhu kana tasvika kuna zvakazarurwa 11 muchavaona akati tine madzinza gumi nemaviri agadhi madzinza gumi nemaviri aashi madzinza gumi nemaviri arubheni madzinza gumi nemaviri zvino vese vakanga vakamira kupi pagomo resinai majudha vadzokera kumusha hapo pavaive ndivo vaive vasiri boka iri remakoronyera ekuwall street kwete changamiri aive mujudha chaiye chaiye zvino rabhi wekare paakamira kunze uku ndokuone ndege iyi ichimhara majudha iwayo makazviverenga mumagazini vakanga vachiri kurima nemagejo emapuranga zvino pavakaona chinhu ichocho chamhara zasi kunze uku vakanga vasiri kuenda vachichipoterera rabhi wekare uya akamira kunze uko ndokuti rangarirai muprofita wedu akati patinodzokera kumusha kwedu tichatakurwa tichidzoserwa tiri pamapapiro echapungu nyika dziri kupamuka Israeri iri kupepuka zviratidzo zvakafanotaurwa nevaprofita tiri kutogadzirira kurova vhiki iroro rechinomwe kwavari ndinofunga pachangu ndakamira kunze uko apo hama Petrus pavakatumira zasi matestamende maiki ai uye vakaaverenga vakati saka kana uyu ari mesiya regai isu timuone achiita chiratidzo chemuprofita kana asina kufa mupenyu vakati akamuka zvakare anogara muchechi yake ngatimuonei achiita chiratidzo chemuprofita uye tichamutenda majudha anogara achitenda vanoziva kuti mesiya aizova muprofita zvino pandakamira kunze uku kwahama Agenbright musi iwoyo panzvimbo yacho uye majudha iwayo akamira ipapo vakati chingouyai kunzvimbo yokwedu kuvanhu vedu ndikati chokwadi ndichafara kuuya ndakangoita sarudzo nekukurumidzisa ndakasvika kuCairo Egypt humwe usiku pandakaona ndege iya ichidzika zasi ikoko kuCairo zvakandirangaridza saka patakadzokera ikoko uye ndaive netikiti rangu rekuenda kumusoro kuIsraeri vakanga vari kuzosangana neni ndakati endai munounganidza zviuru zvishoma zvevatungamiriri vaunzei kunze nendege pane imwe nzvimbo tichaona kuti achiri muprofita here kana kuti kwete amen zvakanaka ngationei zvaachaita zvaingove mumaoko avo chaimo ndizvo zvavaida dai vaigona kuzviona vaizvitenda saka ndakaitei ndakasvika zasi uko kuCairo zvino ndakatanga kuenda kumusoro ikoko ndatova netikiti rangu maminitsi angangoita makumi maviri kusvika panguva yekudanwa chimwe chinhu chakati kwete zvino ukombe hwekusarurama hwemarudzi hausati wazara wema Amori hausati wambozadziswa garira kure naikoko ndakafunga kuti pano ndangozvifungidzira zvino ndakabuda ndokuenda kuseri kuchivako chinochengeterwa ndege ndikanamata ndokuti garira kure naikoko zvino ndokubva ndatora tikiti rangu ndokuenda kune imwewo nzvimbo handina kuenda nekuti nguva haisati yakwana zvino kuti inguva iyo mwari vachapa kumajudha iwayo utanga kushanda navo zvakare handikwanisi kukuudzai handizivi hapana anozviziva izvozvo asi teererai kana Israeri yatove kumusha kwayo zvese zvagadzirira matombo ese akanhongwa uye kudiridza mvura nezvose zvakavimbiswa namwari vakaona matsime nezvinhu ipapo nenzizi huru dzakafurika iyoyo ndiyo nzvimbo yakanyanya kunakisa yamakamboona vane guta rakavakwa ipapo vane zvokudiridzisa vane ivhu rakanakisa kwazvo riripo pasi rose ikoko uye tinoona kuti mugungwa rakafa imomo mune mishonga inodarika pakuwanda inokwana kutenga zvepasi rose maona zvinhu zvese zvakawira mumaoko avo chaimo vakazviita sei nekuti mwoyo wahitler wakaomeswa mwoyo wamussolini wakaomeswa semwoyo wafarao wakaomeswa uye ndokuvatinhira munyika iyoyo zvino kwemakore makumi mana vanga vari kudzokera munyika iyoyo zvino hapo pavakagara vakamirira chechi yemarudzi iri muraodhikiya kumagumo kwezera reraodhikiya kana majudha ari kumusha kwavo vatove kukare uye kutsauka pachitendero kwemarudzi kwakatoitika kare uye tine mutungamiriri wenyika sevatinaye tine nyika yakapamuka seyatinayo tine mabhomba eatomiki akarembedzwa muzvivakwa zvendege tine chechi iri kudziya tine chechi vanhu vanozviswededza pamwe chete tine shumiro inofananidzira shumiro yajesu kristu yekuti ibate dombo parinouya chii chasara kuitika zvinogona kunge zviri chero miniti hapana chimwe chinhu chasarazve tave panguva yekuguma kubwinya handizive kuti ndichakwanisa kupinda mujubheri iroro here kana kwete asi ndinongoda ndinoda kuunza chikamu chayo kwamuri zvakadaro teererai itai vangani vanogona kuona zvino munoona here apo rugwaro munoratidza kuti mavhiki makumi manomwe aive makore makumi mana nemapfumbamwe munoona here kuti mavhiki makumi matanhatu nemaviri aive makore mazana mana nemakumi matatu nemana munoona apo mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe ipapo aiva chii mazana masere uye makore mazana mana nemakumi masere nematatu makore mazana mana nemakumi masere nematatu kusvika panguva ino munoona pakagurirwa muchinda munoona uri kutora makore makumi mana kuti majudha iwayo azopedzisira apinda munzvimbo yavo yakataurwa namwari tarisai kuno uko zera remarudzi rakapinda nemune zvose zvatakati raizoita uko kwete isu zvatakati raizoita izvo zvakataurwa nebhaibheri kuti raizoita zvakataurwa nebhaibheri kuti raizoita zvinodzika chaiko kuzera rino rekupedzisira uye kwemakore makumi mana majudha iwayo anga achidzokera muno umu vachigadzirira kuti mwari vaite chaizvo zvavakaita apa vakabuda nenzira iyo ndokuuya vachipinda nenzira iyo zvino Israeri yadzokera kumusha kwayo zvino mwari vachatanga riini vhiki ravo rekupedzisira riini anogona kuva ari nhasi anogona kuva zuva risati ravira manheru ano mwari vacharizivisa kuti ndiriini handizive handisi kuziva asi ndichaunza chimwe chinhu pano zvino mumaminitsi mashomo uye handizive kana ichazvozvitenda kana kuti kwete asi ndinofanira kuzvitaura zvakadaro ndinotenda tiri kumusha majudha vari kumusha tave kumagumo ezera tagadzirira kubvutwa kubvutwa kunouya chechi inokwira kumusoro tinotakurwa kumusoro kunosangana naye muchadenga tese tinozviziva izvozvo dombo rakachayekwa kubva mugomo ragadzirira kuya chero panguva ipi zvayo zvino kana rauya rinoitei rinogumisa zera remarudzi zvese zvapera zvino mwari vanorega zvachose kushanda navo regai uyo akasviba arambe akasviba regai uyo ari mutsvene arambe ari mutsvene maona chii chaanozobva aita anotora chechi yake yakazadzwa nemweya mutsvene ndevapi tsvinhu ndiyo mhandara yakarara uye neavo vanouya kuzotongwa nechekuno uku tichazviisa izvozvo pane imwe mepu kana toenderera mberi neino kwainouya kuchigaro chichena chekutongwa uye inofanira kutongwa nevakadzikinurwa pauro akatiudza kuti tisaendese nyaya kudare redzimhosva nekuti vatsvene vachatonga nyika ndizvozvo chaizvo tave panguva yekuguma pano zvino zvakanaka zvino pakati pevhiki iri zvino heyano makumi manomwe zvino kana aya chaizo hizo anga ari makore manomwe rimwe nerimwe remavhiki uye tatova kare nemavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe zvino tine zera remarudzi uye tinoziva kuti tave kumagumo kwezera remarudzi zvino kwasara rimwe vhiki rimwe chete kumajudha ndizvozvo here zvino ndiwo makore manomwe chaiwo kana aya anga ari makore manomwe ayo makore manomwe nekuti akati pane mavhiki makumi manomwe akatemerwa kuvanhu vako saka tinoziva kuti tine makore manomwe emajudha ichokwadi here zvino zvitarisei kana paine mubvunzo ndinoda kuuziva maona zvino uye pakati pevhiki iri remajudha munoona ndiwo makore matatu nehafu antikristu muchinda ari kuzouya uye rangarirai anobuda kubva muroma muchinda wacho ari kuzouya iye chii ndipapa muchinda pakati pevanhu ari kuzouya pachasimuka farao asingazive josefa zvino imi maprotestanti munoti saka zvino ndizvozvo asi mirai zvishoma tinoona kuti maprotestanti vane sangano vanoita mubatanidzwa wemachechi mufananidzo kuchikara uye voenda pamwe navo uye tinoona pano kuti majudha anodaidzwa mumubatanidzwa uyu hongu changamire uye vanobvuma uye bhaibheri rakati vakadaro zvino anoita sungano navo pakati pevhiki rechimakumi manomwe anoputsa antikristu anoputsa sungano yake nemajudha vanhu vako sei uye tinoverenga mune zvakazarurwa 11 kuti ndichatumira ndiyo 11 uri kuuya wakananga kuna 19 zvino kuti achatumira vaprofita vake vaviri uye vachaprofita munguva iyoyo uye zvakare vachatsamwira vaprofita ava nekutovauraya chaiko ndizvozvo here uye zvitunha zvavo zvicharara munzira yemweya inonzi sodhoma negomora uko ishe vedu vakarovererwa jerusarema ndizvozvo here uye vanorara ipapo kwemazuva matatu neusiku zvino mushure memazuva matatu neusiku mweya woupenyu uchapinda mavari uye vachamutswa voenda mukubwinya chikamu chegumi cheguta chakadonha panguva iyoyo ndizvozvo here maona chii ichocho pakati peaya makore makumi manomwe ekupedzisira chechi painokwira kumusoro ipapo mubatanidzwa mhandara yakarara methodist baptist presbyterian nepentecost inodziya ivo vese pamwe chete nemubatanidzwa izvo vatove nechirongwa chavo chikuru zvino uye vakanodaro vanoita sungano uye saka zvino papa uyu mutsva watinaye zvino anoda kuvapinza vese mukati hamusi kuona here chinhu chacho chiri kuungana chaiko ndiri kuzotaura nezvazvo nekuvapinza vese mukati kwekutanga kwemazana nemazana nemazana emakore chiuru chemakore kana zviviri zvakamboitwa asi zvino ari kuzovapinza vese mukati pamwe chete oita mubatanidzwa zvino imomo majudha achazvigamuchira ini zvangu kubwinya haleruya mwari vedu ngavarumbidzwe avo vanorarama nekusingaperi peri hezvo kaizvo zvino hama zvingori zvakareruka ureruka zvekuti kamwana kadiki kanogona kuzviona mubatanidzwa wekuunza majudha nemaprotestanti nemakatorike pamwe chete uye rangarirai chii chichatwa nevaprofita vaviri ava kana vauya chikara ichi muchinda uyu achaparadzira simba revanhu vatsvene achaitei achapusa sungano yake navo mushure memakore matatu nehafu achavadzinga zvino vanhu vanofunga kuti chikomunisti ndezvekungoti nekuti iwe mweya wamwari hausati wati washanda newe hachisi chikomunisti chinamato bhaibheri rakati zvinenge zviri pedyosa zvekuti zvaizonyengera vasanangurwa chaivo kana zvichibvira jesu akataura kudaro munoona tiri kwokupedzisira zvino vaprofita vaviri ava vachaitei ndimozisi naeriya vachasimuka panzvimbo vachaudza majudha iwayo kukanganisa kwavo uye kubva muboka remajudha iroro ririko zvino kuti kuzove nezviuru zana zvine makumi mana nezvina mwari vachadana kuburikidza nevaprofita ava chii mweya waeriya wakabva muchechi iyi yemarudzi ucharamba uchingopfuurira mberi muchechi iyoyo yemajudha kupfuurira mukati chaiko wotodana mozisi pamwe naye hareruya munozviona here uye achaparidza mharidzo imwe chete yepentekosti kumajudha iwayo kuti vakaramba mesiya ameni munozviona here inenge iri mharidzo imwe chete yepentekosti iyo majudha aya achaparidza chaiko kwavari uye vachavengwa majudha iwayo zvakaipa kwazvo kusvikira vachavauraya uye vaivengwa nenyika dzose uye pakati pevhiki nekuti vakanga vasimudza chiuruzana zvine makumi mana nezvina zvikuru zvine simba vaive nemweya mutsvene uye hama kungataura nezvokuita zvishamiso vakazviita vakabisa matenga uye hakuna kunaya mumazuva echiprofita chavo vakarova nyika nematenda kakawanda sezvavaida vanopa matenda nezvimwe zvinhu zvese vachapa varoma ivavo nzira yakaomarara yekufamba nayo asi pakupedzisira vachaurayiwa mwari vedu ndimwari vanotyisa kana vatsamwiswa asi rangarirai izvi zviri muvhiki rechimakumi manomwe uye chechi iri mukubwinya amen mabiko emuchato ari kuenderera mberi hongu zvinocherechedzai ndipo patinoiona ichidzoka kutemberi yemumireniyamu kune uku pakupera kwezera remajudha vazodziwa heuno yachiuya akatasva bhiza jena avo vaimutevera vari pamabhiza machena bhiza masimba akapfeka zvichena ropa kana nguo yakanyikwa muropa paari pakanyorwa kuti shoko ramwari anouya semukundi ane simba hongu changamiri kuti atange mireniyamu auye mutemberi kubwinya ipapo anosangana nezviuru zana zvine makumi mana nezvina izvozvo zvino mushure mevhiki rechimakumi manomwe iroro pano vhiki rechimakumi manomwe izvi zvinoitika munguva yevhiki rechimakumi manomwe mumatatu pakati paro anoiputsa nokuti anouraya vaprofita vaviri ivavo vependekost changamiri vanorova nyika uye vakomana anotuka chechi iyoyo uye anoipisa nemoto uye sei iyo tinozviwana uko kunyange vafambidzani ringarava vakamira panze vakati maiwe maiwe guta guru iro risingafi reroma rasvika kumagumo kwaro muawa imwe rakaputiswa kuita zvimedu mwari vanoziva maitirwo ezvinhu zvino imwe yengirozi yakatarisa ndokuti handiti ropa remunhu wese akafira kristu rakawanikwa mariri nekunyengera kwaro kubuda kunze kuno nekuita sangano nekugadzira dzimwe mhando dzese idzi dzezvinhu nekusvibisa chechi ndokuunza zvinhu izvozvo imomo ndokuuraya avo chaivo vakaedza kuzvitsigira uye ndokuedza kuvaburitsa kubwinya ini handizivi ndiri kunzwa kuda kufambira mberi maona hamufare here nekuda kwechiedza chemwanakomana uchifamba muchiedza chemwanakomana tiripi hama panguva yekupedzisira zvinogona kuitika chero nguva tasvika maridzo yaenda kuchechi yekupedzisira chechi yakaramba kristu wayo majudha ari kumusha kwavo kwenguva inoita iyo makore makumi mana guta idzva rakavakwa vari kutarisira chii mesiya anouya zvichava riini handizivi kana dombo iroro rarova mufananidzo apa aenda zvese zvinobva zvapera ipapo zvinocherechedzai pano pakati pevhiki mazuva matatu nehafu makore matatu nehafu varo anoputsa sungano uye anokonzera chibayiro nechipiriso chavachange vatomisa kare nekuti vanonyatsodzokera uye voti zvino tarisai imi mose muri machechi munogona kugamuchirwa mumufananidzo uyu kune chikara tichava nekuyanana tichabvisa kominizimu tichangotsvaira kominizimu zvachose maona uye vanogona kuzviita maona uye vachazviita asi zvino tarisai uye ndokumisa uye ndokumisa izvi kunamata kwezuva nezuva nekubayira zvichadzoka muguta kana temberi yavakwazve zvino muchinda uyu ari kuzouya pakati pevhiki iri achaputsa sungano yake uye obva abvisa zvibayiro rakati achaparadzira achizviparadzira uye zvaachaita uye zvicharamba zvakadaro kusvikira kumagumo zvinocherechedzai kupararira kwechinyangadzo kuita dongo kupararira kwechinyangadzo chii chinonzi chinyangadzo utsvina maona kuita dongo chii ichocho kubvisa kupararira kweizvi kubvisa izvo maona kupararira kwesimba rechiroma kukunda mhandara dzese dzakarara majudha nevose tose tichava maroma kana kuti hatizove chinhu achaputsa sungano yake pakati pevhiki kupararira kwechinyangadzo kana chaive chinyangadzo munguva yajesu apo roma yakauya ikoko yerunziro yayo yenhema ichava roma zvakare ichave chinyangadzo zvakare kuchechi kuita dongo uye ichapfuurira mberi kusvikira kumagumo ichaitei ichazoenderera mberi nacho kusvika kumagumo ndiko kumagumo zvino chijudha uye nechiroma chiprotestant chino mhandara yakarara vachazvibatanidza pamwe chete muchimiro chemubatanidzwa wemachechi uye zvichave sezvakataurwa najesu muna Mateo 24 uye nekubva muna zvakazarurwa 13:14 ngatitorei zvakazarurwa 13:14 kuti tione ndanga ndakazvinyora zasi apa tione kuti chii 13:14 zvakanaka changamiri uye akanyengera avo vanogara panyika nekuda kweminana iyoyo iyo yaaive nesimba rekuita kubatanidza machechi aya pamberi pechikara tichiti kune avo vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo icho chakanga chiine vanga rakaipisisa remunondo zvino chikararama zvino tinoziva pasina kana mumvuri wekukahadzika kuti chikara ichi chaive ani simba iroro raive neronda rakaipisisa chikararama ndeapo pakaurayiwa Roma yechihedheni uye Roma yechipapa ikatora nzvimbo yayo pakaurayiwa simba rechihedheni zvino simba rechipapa ndokutora nzvimbo yaro zvino zvakazarurwa 13:14 jesu muna Mateo 24 akavayambira nezvazvo mufananidzo kune chikara pauro muna vatesaronica echipiri chitsauko 2 ndima 3 ne4 ngatizvitorei onai pauro zvaanotaura pano nezvazvo mweya mutsvene mukuru iwoyo uri pamuprofita mukuru uyu washe onai zvaakataura pamusoro pazvo muzuva rekupedzisira muna vatesaronica vechipiri chitsauko 2 ndizvo zvazviri zvakanaka changamiri uye kutanga nendima 3 ndinotenda ndizvo zvakanaka ngativerengei zvino nyatsoteererai munhu wese vangani vanotenda kuti pauro akanga akazadzwa nemweya mutsvene amen tarisai pano ngakurege kuva nemunhu anokunyengerai nemutoo upi noupi nekuti zuva iroro harisviki kana kusati kwatanga kuuya kutsauka ari kuedza kuzvibvisa mumusoro wavo kuti ari kuuya pakare ipapo akati panofanira kuve nekutsauka kubva kuchechi kutanga munoona kunouya muzera rino reraodhikiya nemunhu wechivi uya kura acharatidzwa munhu wechivi kusatenda mumweya mutsvene kusatenda ucharatidzwa mwanakomana wekuparadzwa sezvaive zviri judhasi mubati wehomwe yechechi uyo anopikisa uye anozvikwidziridza pamusoro pezvose izvo zvinonzi mwari kana zvinonamatwa zvekuti iye samwari anogara mutemberi yamwari hama pane munhu here panyika kunze kwevatican anoita izvozvo ndekupi kwacho zvino endai kuno muna zvakazarurwa 13 uye ndikuratidzei kuti munhu uyu anogara paguta muguta uye guta racho rakagara pamakomo manomwe uye nhamba yechikara 666 yakanyorwa muchilatin arifabheti yechiroma 666 ndi Vicarius Filii zvinova pachinzvimbo chemwanakomana wamwari pachigaro chapapa uye chigaro chake chine korona iri muhutatu uye ndakatotarisa pakorona yacho ndakamira pedyo sezvakaita ruoko rwangu kumeso kwangu saizvozvo uye ndikaona korona yakashongedzwa yapapa imomo chaimo muvatican pachangu ndakamira ndokuitarisa kuti ndive nechokwadi kuti ndinoziva zvandinotaura nezvazvo anopikisa pachake pamusoro pezvose zvinodainzwa kunzi mwari varume vese vane umwari ndiye mutsvene kupfuura ivo vese anogara mutemberi yamwari achingozviratidza kuti iye ndimwari achiregerera zvivi panyika nezvimwe zvakadaro munoziva chokwadi pauro akati kutsauka ikoko kunofanira kutanga kwauya mwanakomana uya wekuparadzwa uratidzwa hamurangariri here kuti ndichiri nemi ndakakuudzai zvinhu izvi ndaida kunge ndakagara ipapo ndichinzwa pauro achiparidza izvozvo hamaidarowo here ndaizoda zvakadini kumuteerera ini zvangu zvino chii chaachaita mufananidzo kune chikara vatesaronica vechipiri zvino teererai teereresai zvino nepedyo chechi yakanga yava kutonzwa kare kuuya kwapapa chii kupera kwezera iroro rechechi pauro vakaona chinhu ichi chava nikoraiti chaisimuka vakanga vari kuzogadzira munhu mutsvene kuzodii papa nyika uye nevaremekedzwa vakanga vaverevedza vachipinda muchechi uye vachishandura urongwa hwemanamatiro pauro nemweya mutsvene akanga azvibata mumweya uye chechi nemapoka ayo uye nevaremekedzwa vanhu vane chiremerera nevamwe vakadaro kuti vakaona kuti paiuya chimwe chinhu uye mweya mutsvene waivayambira nezvemazuva ekupedzisira hamurangariri here kuti jesu akataura nezvazvo sei mabasa evanikoraiti ayo pakupedzisira ndokuva dzidziso uye tevere ndokuzovasangano hama hatisi murima zvino rangarirai munoona epanoipatiri basa ivani kuraiti sangano richitanga varemekedzwa vakuru uye pamusoro pemachechi nezvimwe zvakadaro zvikabva zvaumbwa kuva chechi yekatorike. Zvino Pauro akati hakungave nenguva yekupedzisira, hakungave nenguva kusvikira pava nekutsauka kubva pakutenda chaiko kwependekosti. Kutenda kwependekosti kuchabviswa, zvino vanoremekedzwa vachagadzwa imomo. Achava nemurume achatora nzvimbo yamwari akagara mutemberi yamwari uye opikisa iye pachake pamusoro pevanhu vese saizvozvo. Uye izvo munoona kuti chii ichocho? Mikao, kukunda ungano. Maona, zvese zvinonzi Mwari achagara mutemberi yake yamwari samwari. Pauro akati kuchave nekutsauka kutanga mumazuva ekupedzisira, uye hezvinoitiri pano pano chaipo zvino, uye nekuona kutsauka ikoko, uye nekuona chechi ichienda kure nekure kubva pakuri uye ichidzokera kumashure chaiko zvakare. Zvino tave panguva yekupedzisira. Zvakanaka. Zvino kana mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe akarova chaipo, uye majudha ari kumusha kwavo zvino, uye zera rechechi yemarudzi rarova chaipo panguva yekupedzisira, kunguva yevanikoraiti kana kuti kunguva yeraodhikiya. Kuuya kwasho kwaswedera zvakadini, kuguma kwezvinhu zvese, kuguma kwezera rino uye nekubvutwa. Nguva yaanotanga vhiki rechimakumi manomwe iroro kana makore manomwe, chechi yatoenda. Muri kuzviona here shamwari? Simudza ruoko rwako kana uchizviona. Maona, zvino ngatiregei kuva vana, ngatiregei kutamba tamba zvekare. Tave panguva yekuguma. Chimwe chinhu tiri kugadzirira kuitika, tave kumagumo. Ezvinoi tave pano. Mavhiki makumi matanhatu nemapfumbamwe aya akarova chaipo. Kuenda kwemajudha kwakarova chaipo. Zera rechechi rakarova chaipo. Tave panguva yekuguma. Nguva yekuguma zera rechechi yeraodhikiya kumagumo kwaro. Nyeredzi atumwa vakaparidza mharidzo yavo yakabuda, isu tiri kungoyerera. Majudha anga achidzoka kwemakore makumi mana vari kumusha kwavo. Chii chichatevera kuitika? Kuuya kwedombo. Ezvokaizvo zvichaitika nguvai? Handizivi, asi hama kwandiri ndinoda kugadzirira. Ndinoda kuva nembatya dzangu dzose dzakagadzirira. Zvino tinongova chete tiri nemaminitsi mashoma shoma, uye ndinoshuva kuti dai vateerera nyararire zvino kweminiti chete. Nguva yaanotanga vhiki rechimakumi manomwe kana makore manomwe, chechi yatoenda. Zvino teererai, ndiri kutaura zvakare kudzokorodza kutaura kuti musazokanganwa. Izvi ndizvo zvaiswa nemweya mutsvene pachinyoreso changu pandanga ndichinyora. Tiri muzera reraodhikiya. Kristu ari kurambwa nechechi yake pachake. Nyeredzi yezera rino, mharidzo zvaenda mberi, uye Israeri iri munyika yayo. Muri kuona patiri? Tave kumagumo. Zvino ungoti taurwa chimwe chete kana zviviri. Zvese izvi zvinhu zvatinoona zvichatibatsira nenyasha dzavo, apo tichaedza kusvika pazvisimbiso zvinomwe izvi zvekupedzisira. Munoona here patingadai takazvipotsa kubva pane zvakazarurwa 6:1 kusvika kuna zvakazarurwa 19:21? Tingadai takazvipotsa, nekuti munoona tingadai tange tiri kuedza kuzviisa kumashure uko muzera rino remarudzi uko. Munoona zviri uko muzera rino. Maona, zvino takazviratidza neshoko ramwari uye nenhoroondo uye nezvinhu zvese uye nezviratidzo zvenguva nemazuva kuti hapana chimwe zvechinhu chasara. Tiri kumagumo emarudzi. Chii chatichaita nezvazvo? Mweya wangu nemweya wako, upenyu hwangu neupenyu hwako, upenyu hwevadikanwi vedu. Takababadzirwa nguva dzose zvakanyanyisa, takava nezvinhu zvakawandisa zviri nyore. Zviri nani titange kufamba, nguva yapera, upfuurira. Zvaunofunga ingorangarirai. Zvino chirevo chinoshamisa, kana muchida kuchinyora pasi nyatsoteereresai. Ndapota, ichi ndicho chitaurwa changu chekupedzisira. Chinoteverana nacho ndine chinhu chidiki diki pano mushure meizvi chinyorwa chidiki chandinoda kutaura nezvacho. Zvino zororai kwechinguvana uye nyatsoteererai. Ndokupai chimwe chinhu chinoshamisa, chinopinda chaimo mune izvi. Maona, hapatorina kana upami hwebanga pakati pemagumo ezera rino nekuuya kwaKristu. Zvese hapana chimwe zvekare chasara. Ko Israeri iri kumusha kwayo here? Zira izvozvo tiri muzira rira udiki ya here ko mharidzo yezera rino repentecost yakaenda here ichiedza kuzunguza vanhu kuti vadzokere kuropafadzo repentecost repamavambo mutumwa wese akauya nemuzera here chaizvo izvo chinhu chimwe chete marudzi anorwisana nemarudzi here denda mune nzara here munyika nhasi chechi yechokwadi ichityaira mazano emamaira ichitsvaga kunzwa shoko ramwari kwete chingwa choga asi kunzwa shoko ramwari kwakauya nzara ndizvozvo here handiti tiri kurarama pakati chaipo payo ipo pano zvino munoona here patiri takamirira dombo iroro chirevo chinoshamisa kubva panguva iyo mwari vakaita vimbiso kuna Abrahamu musapotse izvi kubva panguva mwari vakaita vimbiso kuna Abrahamu Genesis 12:3 kusvika panguva yakristu achirambwa muna AD 33 nemajudha maererano nevagaratiya 3:16 ne17 uye maererano nekwaasha kwaushar kuverengwa kwenguva munhoroondo yevahebheru kwaasha simba ramwari raive nemajudha makore chiuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana chaiwo mwari vakashanda nemajudha makore chiuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana maererano nekuverengwa kwenguva yemajudha uye maererano navagaratiya 3:16 ne17 ndine mamwe magwaro mazhinji asi kungopa iwayo zvino mushure mekunge varamba kristu akatendeukira kune marudzi kutora vanhu kuitira zita rake munoda here rugwaro pamusoro pazvo nzvimbo yacho mabasa 15:14 zvino tichiverenga nguva tinoona kuti tine chaiyo chaiyo teererai makore gumi nemanomwe asara uye tichava nechikamu chakatambanuka zvimwe chete chenguva yakapiwa kwatiri samwari vachishanda nesu musimba remweya mutsvene kubvira AD 33 kusvika 1977 kutambanuka kumwe chete kwenguva kwemakore chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana mwari vanoshanda nesu zvimwe chete sezvavakaita nemajudha zvakadii izvozvo zvino nyora pasi mubhuku rako rugwaro rudiki pano rwandinoda kukupa Levitico 25 kutanga nendima 8 mwari vakadana jubheri gore rega rega remakumi mana nerechipfumbamwe gore rechimakumi mashanu raive gore rejubheri tinozviziva izvozvo tinozvinzwisisa izvozvo kubva pajubheri rekutanga raRevitico 25:8 muna 1977 rinenge riri jubheri rechimakumi manomwe zvichiita chaiwo makore zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi matatu jubheri zvinorevei kuenda kumusoro kusunungurwa takatarira kuuya kwezuva iroro rinofadza remireniyamu apo ishe vedu vakaropafadzwa vachauya kuzobvuta mwenga wavo wakamirira nyika iri kugomera ichichemera zuva iroro rerusununguko rinotapira apo muponesi wedu achadzoka zvakare panyika mazvibata here mwari vashanda nesu kwenguva yakaenzana zvimwe chete nevakashanda nayo nemajudha kubva panguva yavakapa Abrahamu vimbiso kusvikira pakurambwa kwamesiya muna AD 33 aiva makore chiuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana uye zvino tasarirwa nemakore gumi nemanomwe takava nemakore angangoita chiuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu neanoraudzira tasarirwa nemakore gumi nemanomwe kusvika 77 inenge iri jubheri yechimakumi manomwe kubvira kutanga kwemajubheri uye chichava chii hama nyatsotarisisai zvino musazvipotsa ichange iri jubheri yekukwira kudenga kwemwenga wemarudzi nekudzoka kwakristu majudha pavanobuda muutapwa ameni hamuoni here kubva pasi rose vaungana ikoko kuitira zuva iroro ini zvangu munoona here patiri hatizive kuti inguvai yazvinogona kuitika tave panguva yekuguma zvinoteererai kune imi venguva yakare pano muchechi vanga vari pano kwenguva yakareba ndinoda kuti mucherechedze chimwe chinhu handina kumbodzidza izvi kusvikira nezuro ndakazvitora kubva kumunyori wenhoroondo Paul Boyd uyezve uye ndakazvironda ndichidzokera kumashure kuburikidza nemumagwaro ndikatora mamwe mazuva aya pano nezvimwe zvakadaro ndokuzvitora ndokumhanya nazvo ndokunyatsozvironda zvino muna 1933 pataive tichinamata nechekuno mutemberi yemasonic pakamira Church of Christ nhasi nemamwe mangwanani akubvumbi ndisati ndabva kumba ndakanga ndichikumikidza motokari yangu ndakawana motokari yemuna 33 uye ndakanga ndichiikumikidza kubasa rasha uye muchiratidzo ndakaona nguva yekupedzisira zvino cherechedzai kuti izvi zvinoshamisa sei kumashure uko ndichingori mukomana uye munogona kufungidzira kutaridzika kwaive kwakaita mhando yemotokari ya1933 zvino kuti yaitaridzika sei zvino ndakaenda ikoko kutemberi yemasonic uko vamwe venyu vekare kare vari muno munorangarira zvakanyorwa pasi pabepa rekare kumba zvakatodhindwa uye zvakatenderera pasi rose munoona maiva muna 1933 uye ndakafanotaura kuti paizova netsaona huru ichaitika kune United States ino mushure kana kuti panozosvika gore ra1977 vangani vanorangarira ini ndichitaura izvozvo tarisai ruoko chokwadi zvinotarisai ndakafanotaura zvinhu zvinomwe zvaive zvichiri kugadzirwa zvirizve kuguma kukuru uku kusati kwasvika kana kuti chinhu chikuru chaizoitika muno muunited states chimwe chinhu chikuru chinotyisa ndakati zvinorangarirai izvi zvaive apo zvisati zvatanga ndakati taizopinda muhondo yepasi rose yechipiri vangani vanorangarira vachindinzwa ndichizvitaura itai amen zvakanaka hondo yepasi rose yechipiri ndakati mutungamiriri wenyika uyo aripo zvino ndakazvikopa izvi kubva parugwaro rwekare zvakadaro chinhu chekare nezuro kuti mutungamiriri wenyika watiinaye zvino uyo aive vangani vanorangarira kuti aive ani Franklin D. Roosevelt ndakati mutungamiriri wenyika watinaye zvino achakwikwidza kunyange muchijana chechina aive mune chake chekutanga zvino panguva iyoyo achakwikwidza kupinda muchijana chechina uye tichaendeswa kuhondo yepasi rose yechipiri ndakati mutongi ari mudzvanyiri uyo ari kusimuka muitaly anova Mussolini achapinda pakutonga uye achaenda kuEthiopia uye Ethiopia ichawira patsoka dzake kune vanhu vagere pano zvino vanoziva kuti pane boka revanhu rakauya ndokumira pandaiva nemusangano wangu muredmans hall zasi ikoko usiku ihwohwo pandaifanira kudzika zasi ikoko kunoparidza izvozvo redmans hall uye vanga vachizondidzingira kunze kwehoro nekuda kwekutaura chinhu chakadaro hongu hongu mai wilson ndinoziva kuti muri ndizvozvo pandakataura izvozvo asi akazviita here asi takati achasvika kumagumo anonyadzisa uye akadaro iye nemukadzi waaimhanyidzana naye vakasunamiswa vakatarisa pasi ndokurembedzwa patambo mumugwagwa nemakumbo avo ari mudenga hembe dzavo dzakarembera pasi zvakanaka izvozvo zvakaitika uyezve ndakati vakadzi vakabvumidzwa kuvhota zvinova chinyadziso zvachose panyika uye mukuvhota rimwe zuva vachasarudza murume asiriye zvino vakazviita musarudzo iyi yekupedzisira ini zvangu china ndakati sainzi ichafambira mberi nenzira yekuti kwete pano ndechechitatu ndiregerereyo ndechino chimwe chinotevera apo chechina ndakati hondo yedu ichave negermany uye vachavaka nzvimbo hurusa yekongiri uye vozvichengetedza zvakasimba imomo zvino vekuamerica vachakundwa zvinotyisa mwari samasimba vanoziva ivo avo vandimire pamberi pavo zvino ndakaona manazi akazvimirira iwayo achikava vekuamerica kudaro uye nezvinhu padziro iroro uye kune vakomana vazhinji vakamira pano izvozvi vave pasiegfried line vanoziva kuti chaive chii uye rangarirai anga ari makore gumi nerimwe siegfried line isati yavakwa mwari ndeve chokwadi here vachiri kufanotaura zvinhu zvichaitika here tarisai ndizvozvo chaive chechina zvino chinhu chechishanu sainzi ichafambira mberi nenzira yekuti vachadzamara vagadzira motokari isingazofanirwa kutungamirwa nechidhiraivho uye mota dzicharamba dzichiumbwa sezai kusvikira kumagumo nguva yekupedzisira ndakaona mhuri yemuamerica ichidzika nemugwagwa mumugwagwa wakafara vari mumota nemisana yavo yakafuratira uku kwaifanira kunge kuine chidhiraivho zvakaita sekunge vaitamba tsoro kana kuti makadhi uye tave nayo zviri paterevhizheni popular science, mechanics, waro, vese vanazvo. Tavana yemota yacho inotungamirwa neremote nerada. Havatombofanira kunge vaine chidrive zvacho mairi. Unongoisa chokuchaisa chako seizvi. Sekuchaya kwaunoita runhare rwako. Zvino mota yako inokuendesa ikoko chaiko. Haigone kuita tsaona kana chimwewo chinhu. Hapana dzimwe mota magnet inoisa dzimwe dzacho kure newe. Maona vanayo ini zvangu pungai nezvazvo yakafano taurwa makore makumi matatu zvisati zvaitika zvino zvinotiunza zvino kusarudzo yemutungamiriri wenyika Kennedy uye mota iyi ichiuya panzvimbo tichiunza zvinhu zvishanu kubva pane zvinomwe zvakaitika nemazvo zvino ndakafano taura uye ndakati ndakaona mukadzi mukuru achisimuka anotaridzika kuva nerunako akapfeka zvepeporo zvakaita zveumambo zvepamusoro chaizvo zvino ndakaisa mabrackets madiki pasi apo aive mutongi mukuru muunited states pamwe kereke yekatorike mukadzi mumwe mukadzi handizive ichava chechi yechikatorike handizive handikwanisi kutaura chinhu choga chandakaona ndakaona mukadzi ndizvo zvoga asi ino inyika yemadzimai nyika ino inhamba yegumi nenhatu muchiprofita ine mitsetse gumi nemitatu nyeredzi gumi nenhatu yakatanga nematunhu gumi nematatu gumi nenhatu gumi nenhatu zvese igumi nenhatu inoonekwa muchitsauko 13 chazvakazarurwa nyangwe iyo igumi nenhatu uye inyika yemadzimai matare ekurambana muamerica anoburitsa kurambana kwakawanda nemadzimai edu kunodarika dzimwe nyika dzese hunhu munyika medu hwakaderera zvakanyanya uye nekurambana kupfuura zvazviri mufrance kana italy uko hupfeve huri mumugwagwa saka asi ivo zvipfeve vedu vakadzi vakaroora vari kuedza kurarama nevarume vakawanda uye varume vakaroora vakawanda vari kuedza kurarama yevamwe vakadzi mudzinyika uko kwavaine barika zviri nani zvakapetwa chiuru uye zvakadaro barika harina kunaka tinoziva asi kungoratidza kuti takaderera zvakadini ndakawana chidimbu kumusoro uku kubva mubepa apo parakaratidza kuti pakaenda vakomana vedu vekuamerica mhiri kwemakungwa muhondo iyi yekupedzisira kuti vanodarika ndinodayira vaive tingati zvikamu makumi manomwe kubva muzana nai zvino mirai zvishoma ndinotenda kuti vaive vatatu kubva pavanhu vakaenda mhiri kwemakungwa vaive varambwa nemukadzi wavo vasati vadzoka uye musoro wenhau mukuru unoti chii chakaitika kuhunhu vevanhu vedu vemuamerica munorangarira muchizviona here mese makadaro ndinofungidzira chii chakaitika kuhunhu hwevakadzi vedu vemuamerica kumafekitari vachishanda kunze uko nevamwe varume inyika yemadzimai chii chaichava nacho mwari wechikadzi kana chimwarikadzi zvino ipapo shure kwaizvozvo ndakatendeuka ndokutarisa zvino ndakaona United States ino ichibvira kunge panopfungaira matombo aive aputitswa uye yaibvira kunge murwi wemoto uri mumatanda kana chimwe chinhu chakangoitungidza moto uye ndakatarisa kure pandaikwanisa kuona zvino yakanga yaputitswa zvino ndokubva chiratidzo chandisiya zvishanu kubva pazvitatu zvakaitika kana kuti zvishanu kubva pazvinomwe waro zvakaitika uye hepanu ndokuuya nekutaridza uye zvadaro ndakafanotaura handina kumbobvira ndakataura kuti ishe vakandiudza izvozvo asi ndakamira mangwanani iwayo muchechi ndakati nenzira iyo budiriro ndakadzokera kune rimwe divi remadziro avo ndokumhanyira kune rimwe divi remadziro ndakati nenzira iyo budiriro iri kufambira mberi ndichafanotaura kuti nguva handizivi kuti sei ndiri kuzvitaura asi ndinofanotaura kuti izvo zvese zvichaitika pakati pazvino 1933 na1977 uye ndisingazvizive mwari vanoziva mwoyo wangu handina kumbozviziva kusvika nezuro kuti 1977 ndiyo jubheri uye itori nguva imwe chete chaiyo yavakapa israeri payakaperera nezvose kumagumo saka tiripa uye yepanoipa tiri kumagumo ezera pakuuya kwevhiki rechimakumi manomwe hatizive kuti inguva ipi iyo chechi paichaenda ini zvangu chii chatingaite shamwari tiri papi munoona zvatiri zvino munonzwisisa here vhiki rechimakumi manomwe radhanieri zvino munoona zvino patinopinda muzvisimbiso izvi nezvimwe tichipamura zvisimbiso izvi chekutanga chinobuda mutasvi webhiza jena uye akabata uta muruoko rwake tarisai kuti muchinda iyeye ndiani tarisai bhiza pfumbu iroro richimutevera maona tarisai kuti ndiani uye tarisai kuti vanopinda sei tarisai vaya zviuru zana zvine makumi mana nezvina zvichipinda tarisai mhandara iya yakarara painouya zvino mutarisa zvinhu zvese izvi zvichiitika kudururwa kwendiro dzematenda nhamo mweyetsvina mitatu yakaita sematatya tarisai zvinhu izvozvo kuti zvinonyatsokwana zvakadii mumatenda iwayo chaizvoizvo paanozodururwa nguva yose chisimbiso pachinovhurika denda rinodururwa uye kuparadzwa kunouya zvino tarisai zvinoitika iko zvino kumagumo uye tarisai vaprofita vatatu ava kana kuti vaprofita vaviri ava pavanosimuka pano zvino pakati pevhiki vachagurwa saizvozvo uye ipapo potanga hondo yeamagedhoni zvino mwari vanotanga kutaura pachavo ipapo vanomira votanga kurwa vaprofita ivavo vari kurova nyika vari kuparidza zita rajesu kristu vari kubhabhatidza nenzira imwe cheteyo vari kuita zvinhu zvimwe chete izvo madzibaba ependekosti epakutanga vakaita uye vazhinji vari kuvatevera asi avo vakaita mubatanidzwa sangano iroro vakapfuurira vachidzika zasi uye kunyange simba revaprofita ivavo harina kutyora uye pakupedzisira vakati tichaita ose sangano rimwe chete uye anounza mukati chii ichocho chinyangadzo chiroma kuti chiparadzire chinhu chacho chose chinoita dongo chinyangadzo chinoita dongo chinounza zvinhu zvese utsvina rangarirai amai chipfeve chakare chakagara pachikara chakapfeka zvitsvuku saizvozvo chakanga chiine misoro minomwe nenyanga gumi munozvirangarira here zvino aiva nemukombe muruoko rwake hwetsvina dzezvinyangadzo zvake ndiyo yaive dzidziso yake yaaiisa kuvanhu zvino apo patiri hama dzangu tave panguva yekuguma vana vadiki hatimbofa takaziva tinogona kusatomborarama zvokuti tidzoke zvakare manheru anhu tinogona kusatomborarama zvokuti tionane zvakare handizivi asi magumo ave pedyo kwazvo magumo ave pedyosa herino gwaro panongova neumbo chaihwo hwakakwana zvachose hwemagwaro zvino kana paine chimwe chinhu chausina kunzwisisa ndinyorere kagwaro uye undizivise nezvazvo maona taura chimwe chinhu vamwe venyu hama kunze uko pamatepe mune zvimwe zvikamu kana paine chimwe chinhu chandinogona kukubatsirai ndizivisei munogona kusawirirana neni uye ndinogona kusawirirana hwesangano renyu kwete imi asi hurongwa hwesangano renyu handipesane nevanhu vechikatorike handitauri kuti handifariri vanhu vechikatorike handifariri vanhu vesangano hazvisizvo ndinoda vanhu vese asi handibvumirane neurongwa ihwohwo hunoramba hwakakusungirirai pasi ndizvo zviri urongwa hwacho ndizvozvo ndakanga ndisingapesani negemani chaive chinazi ndakanga ndisingapesani nemataryana kwaive kupesana nechi chifashizimu uye rangarirai ndakaita kumwe kufanotaura munguva iyoyo kungofanotaura uye vazhinji venyu vekare munokurangarira ndakati kune maizimu matatu makuru ari kuedza bata munyika nhasi fashizimu nasizimu necommunism uye ndakati chii ese aizomedzwa mucommunism ndakabva ndangoita kuti imi mose muzvidzokorodze zvekare rambai makaisa meso enyu pane russia munozvirangarira here rambai makaisa meso enyu pane russia zvichamedzwa zvese mucommunism uyezve zvichamedzwa zvese kumagumo muchikatorike rangarirai zvichamedzwa zvese muchikatorike munguva yemagumo ndizvozvo chaizvo ndipo apo pahondo reamagedhoni imo muno umu chaimo panouya kristu pachake asi vaprofita ava vatatu makore matatu nehafu aya waro ndiyo zvakazarurwa 11:3 makaiverenga kakawanda ndinopa simba kuzvapupu zvangu zviviri uye vachaprofita mazuva chiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu mangani iwaya mazuva chiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu makore matatu nehafu uyezve vachaurayiwa mumugwagwa pakati chaipo pevhiki iri rechimakumi manomwe saka muri kuona here pane mavhiki makumi manomwe adhanieri muri kuona here patiri kurarama tave kumagumo shamwari dzangu dzinodikana tave kumagumo mazuva nyika dziri kupamuka israeri iri kupepuka zviratidzo izvo zvakafanotaurwa nevaprofita hepano patiri mazuva emarudzi ave kupera pano azere nezvinotyisa dzokai vakapararira kwenyu ngativhuimbei.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, ini zvangu, hazvina kunaka here.
Nations are breaking, Israel awakening. the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own.
A
day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Let me say,
false prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Barikumuita mungwe munhu wechitatu. Munozviziva izvozvo. Asi haasi. Ndiye Mwari wedu.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amusi kufara here, kudzokera kumharidzo hama, kudzokera. Kune zvepamavambo, kudzokera. Kupentecost, kudzokera kurubafadzo. Remazviro kwazvo, kudzokera kuzita raJesu Kristu. Kudzokera kurubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Kudzokera kuzviratidzo nezvishamiso. Kudzokera kupentecost. Kure nesangano. Kudzokera kumweya mutsvene. Ndiye mudzidzisi wedu.
For the day of redemption's drawing near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Hazvina kunaka here. Muprofita akati, ichauya nguva iyo, ichave iri, haugone kutaura kuti usiku here kana masikati. Tarisai kuti zvaive zvakaita sei, maona. Oh, zvichasuwisa kwazvo, kupfuura nemumazera echechi.
But it shall be light in the evening time, the path to glory. You will surely find in the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light.
Tese pamwechete.
In the evening time, the path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. For the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Pete vatatu, asimumwe chete. Kudzokera kumharidzo. Kudzokera pakutanga, kudzokera kune zvakadzidziswa naPauro, kudzokera kurubhabhatidzo rwaakabhabhatidza narwo. Akaona vanhu vachibhabhatidzwa neimwe nzira, akavaudza kuti vauye kuzobhabhatidzwazve zvakare. Akati kana mutumwa akauya achibva kudenga akaparidza chero chimwewo chinhu, ngaava akatukwa. Saka kudzokera kumharidzo zvakare, shamwari, inguva yemanheru. Oh, ndinovada zvakanyanya. Hamudaro here? Vangani vanoona vhiki rechimakumi manomwe raDhanieri zvino? Nekuona kuti vhiki rechimakumi manomwe chii? Vangani vanozvitenda? Itai amen. Amen. Mwari ngavarumbidzwe. Zvino ndechepi chinhu chinotevera? Zvisimbiso zvinomwe zvino. Nodonhera mazviri chaimo apo Ishe pavachatendera kuti zvichave zvariini? Handizive. Chero, pavanozviunza ipapo tinobva tapinda mazviri chaimo. Tinobva tava nemusangano murefu wakareba, nekuti zvichatora kubva pachitsauko 6 kusvika 19 kupfuura nemazviri uye nekunonokera sezvandiri nazvo. Zvino handidi chero munhu kuti aende achitadza kunzwisisa izvi. Tepi ichakabatidzwa handidi chero munhu kuti atadze kunzwisisa musatadze kunzwisisa zvino uye moti hama Branham vakati Jesu achauya muna 1977 handina kumbobvira ndataura chinhu chakadaro Jesu anogona kuuya nhasi asi ndakafanira kutaura kuti pakati pa33 na77 chimwe chinhu chichazoitika kuti zvinhu izvi zvandakaona zvichiitika muchiratidzo zvaizoitika zvino zvishanu zvazvo zvakatoitika uye ndinotenda nezvinhu zveatomic zvatiinazvo zvino uye makaona here zvichangobva kutaurwa nemutungamiriri wedu wenyika achida imwe hondo ari kuda kuita muenzaniso kubva kune Berlin akadaro aida kuita muenzaniso ko Cuba iri pano kuseri kwemusha wedu wovadi vaita muenzaniso kubva pane iyoyo ko zvakadi izvozvo oh izvozvo hazvina maturo maona oh hama tangova kumagumo vari kuenda zvichabuda nenzira iyo chaiyo mwari yavakati zvichava saka zvino zvinobatsirei kuita chero chinhu kunze kwekungoverenga zvavakataura nekugadzirisa uye nekuzvigadzirira zvino regai auye zvino takazvimirira
Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth.
Vangani vakagadzirira. Simudza ruoko rwako. Oh, ini zvangu.
Oh, our Lord is coming back.
Ngatimbosumukai nekukwazisana maoko mumwe nemumwe.
Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be back.
Oh, ini zvangu. Hamunzi zvakanaka here? Fungai shamwari. Uku, kunamata kwechiPentecost. Iyi, ndiyo Pentecost. Ngatiomberei maoko edu, tirwiimbe, vanhu vePentecost. Munhu wese, zvino sunungukai, ndisaitsika yakare. YeChiMethodist kubva, mamuri zvino, uyai, ngatirwiimbei. Bhaibheri rinodaro. Munomuda here? Zvakanaka. Ndinomuda. Ndinomuda. Hanzvadzi Gibbs. Oh, ngatingosimudzai maoko edu zvino kwaari. kupi kwacho, ipo pano pa Karivari.
Thank you.